This message, Discernment of Spirit by Brother William Marion Branham, was delivered on Tuesday morning, March 8, 1960, at the First Assembly of God in Phoenix, Arizona, USA. Maridzo ii, kunzvera mweya, nehama William Marion Branham, yakaparidzwa chipiri mangwanani, Kurume 8, 1960, pa First Assembly of God, mu Phoenix, Arizona, USA.
Our Heavenly Father, I want to express, if I can this morning, how in my heart I feel towards one, the holiest of holy, coming down to the earth and to redeem a sinner like myself.
Baba vedu vekudenga, ndinoda kuratidza, kana ndichikwanisa mangwanani ano, kuti ndinonzwa sei mumoyo mangu, kune uyo, mutsvene-tsvene wevatsvene, achiburuka panyika, uye kuzodzikinura mutadzi akaita seni pachangu.
And I'm sure that these ministers that's present now can feel the same way, that it was by your grace that we have been made the ministers of this covenant, that thou hast given with Adam's fallen race.
Uye ndine chokwadi chekuti vashumiri ava vari pano zvino vanogona kunzwa zvimwe chete kuti zvaiva nekuda kwenyasha dzenyu kuti takaitwa vashumiri vesungano ino idzo dzamaka pakune rudzi rwaAdama rwakawa.
And we are here this morning, Father, gathered for no other purpose but to know and to study the will of God and what we must do to make Christ real to the people of this generation.
Uye tiri pano mangwanani ano, Baba, takaungana kwete nekuda kwechimwe chinangwa, asi kuziva uye nekudzidza kuti tizive waro kuda kwaMwari uye neizvo zvatinofanira kuita kuti tiite kuti Kristu ave wemazviro kwazvo kuvanhu vechizvarwa chino.
Knowing surely that in the day of the judgment we will be brought face to face with this generation, and being ministers we will be judges.
Tichiziva zvechokwadi kuti muzuva rekutongwa tichaunzwa pachiso nechiso nechizvarwa chino uye zvatiri vashumiri tichava vatongi.
And the people to which we have spoken to and their attitude towards the word that we bring them will determine their eternal destination. Therefore, Lord, in that day we would be a judge for or against the generation that we preach to.
Uye vanhu avo vatakataura kwavari uye nemaoniro avo kushoko ratinounza kwavari zvichatara magumo avo munaziendana kuenda. Naizvozvo, Ishe, muzuva iroro tichazova mutongi tichitsigira kana kuti tichipesana nechizvarwa icho chatakaparidzira kwachiri.
Father God, please, through Jesus' name, let us not say one word that would be wrong, but may we have sincere hearts and open minds, that we might receive the things that's yours, that we might be able to go out into our different fields of work after today and be better equipped because of our meeting with you this morning. Grant it, Lord.
Mwari Baba, ndapota, kuburikidza nezita raJesu, regai tisataure shoko rimwe chete rinozova rakatsveyama. Asi, dai tava nemwoyo yakaperera, nepfungwa dzakazaruka kuti tigokwanisa kugamuchira izvo zvinhu zviri zvenyu, kuti tigokwanisa kuenda kunze muminda yedu yakasiyana-siyana yekuvhangera mushure mezuva ranhasi uye tova takagadzirirwa zviri nani nekuda kwekusangana kwedu nemi mangwanani ano. Zviitei, Ishe.
Won't you come and be our speaker and our ears and our tongue and our thoughts Let the meditation of my heart, thoughts of my mind, all that is within me and within these my brethren and sisters, may it be acceptable in thy sight, Lord.
Hamunga uye here, uye mova mutauri wedu, uye nenzeve dzedu, nerurimi rwedu, nepfungwa dzedu. Regai kufunga kwe moyo wangu, nendangariro, dzepfungwa dzangu, zvese zviri mandiri, uye nezviri mukati meidzi hama nehanzvadzi dzangu. Dai zvikagamuchirwa pamberi penyu Ishe.
That we might be so filled and charged with thy spirit of your presence here, that the room would become the room, not so much the building that we are sitting in, but the building that we are living in, become altogether a cloud of the glory of God.
Kuti tigova takazadzwa kwazvo, uye nokuzara nesimba nemweya wenyu. Wehupo hwenyu huri pano, zvekuti kamuri inozova. Kamuri, kwete, zvakanyanya chivakwa icho, chatakagara machiri. Asi chivakwa icho, chatiri kurarama machiri. Chova chose hacho, gore rekubwinya kwaMwari.
We might leave here this morning so filled with the Holy Spirit that we would be more determined than ever before in life to carry the message to the dying generation that we're living in.
Tizogona kubva pano mangwanani ano, takazadzwa kwazvo nemweya mutsvene, zvekuti tinenge tatsunga zvakawedzerwa kupfuura zvataimbova kumashure muupenyu, kuti titakure mharidzo kuchizvarwa chiri kufa chatiri kurarama machiri.
Hear us, Lord, and speak to us through thy word, for we ask it in the name of thy Son and our Savior, Jesus Christ. Amen.
Tinzwei Ishe, uye taurai nesu kuburikidza, neshoko renyu, nekuti tinozvikumbira nemuzita remwanakomana wenyu, nemuponesi wedu, Jesu Kristu. Amen.
I wish to read this morning a portion of scripture found in the Psalms, the 105th Psalm. I wish to read just a portion. You that keeps down these scripture readings, I see many of them and were ministers and so forth. It's good to read the word.
Ndinoshuva kuverenga mangwanani ano chikamu chegwaro chinowanikwa mumapisarema, mapisarema 105. Ndinoshuva kuverenga chikamu. Imi munonyora pasi zvaverengwa izvi zvemagwaro, ndiri kuona vazhinji vavo, uye zvichiva kuti isu tiri vashumiri nezvakadaro. Zvakanaka kuverenga shoko.
And now, what time did they use it? By 12 o'clock. What's that?
We don't tie ourselves so far.
Thank you. Psalms 105.
Uye, zvino, inguvai, yavanowanzo buda, zingaite 12 o'clock here. Aha, matikudi, mazvita. Mapisarema 105.
Oh, give thanks unto the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people, sing unto him, sing psalms unto him. Talk ye of all his wondrous works.
O ipai kutenda kuna Jehovah. Mudane zita rake. Zivisai mabasa ake pakati pevanhu. Muimbirei. Mumuimbire mapisarema. Taurai nezve mabasa ake ose anoshamisa.
Glory ye in his holy name. Let the hearts of them rejoice that seek the Lord. Seek the Lord and his strength. Seek his face evermore.
Zvirumbidzei imi muzita rake dzvene. Regai moyo yavanotsvaka Jehovha ifare. Tsvakai Jehovha uye nesimba rake. Tsvakai chiso chake nguva dzose.
Remember his marvelous works that he has done, his wonders and the judgments of his mouth. O ye seed of Abraham, his servants, ye children of Jacob, his chosen. He is the Lord our God. His judgments are in all the earth.
Rangarirai mabasa ake anoshamisa. Ayo akaita. Zvishamiso zvake uye nezvaakatonga nemuromo wake. O imi mbeu ya Abrahama varanda vake. Imi vana vaJakobho musanangurwa wake. Ndiye Jehovha Mwari wedu. Mitongo yake iri pasi pose.
He has remembered his covenant forever. The words which he commanded to a thousand generations. Which covenant he made with Abraham and his oath unto Isaac. And confirmed the same unto Jacob for a law and to Israel for an everlasting covenant.
Wakarangarira sungano yake nokusingaperi. Mashoko akarayira kuzvizvarwa zvine chiuru. Iyo sungano yaakaita naAbrahama nemhiko yake kuna Isaka. Uye akasimbisa imwe chete iyoyo kuna Jakobho kuti uve mutemo. Uye kuna Israeri kuti ive sungano yekusingaperi.
Saying unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance. When they were but a few men in number, yea, very few, and strangers in it.
Achiti kwauri, ndichakupa nyika yeKenani, uve mugove wenhaka yenyu. Panguva yavakange vari varume vashoma, pakuverengwa. Hongu, vashoma kwazvo. Uye, navatorwa mairi.
When they went from one nation to another and from one kingdom to another people, he suffered no man to do them wrong. Yea, he reproved kings for their sake, saying, touch not my anointed, and do my prophets no harm.
Pavaifamba vachibva kune rumwe rudzi, vachienda kune rumwe, uye nokubva pane humwe humambo. Vachienda kune vamwe vanhu. Haana kutendera munhu upi zvake kuti avaitire zvakaipa. Hongu, akatsiura madzimambo nokuda kwavo, achiti musabata vazodziwa vangu. Uye navaprofita vangu, musavaitire chakaipa.
May the Lord bless the reading of his words. I have a few scriptures written out here somewhere that I was going to refer to, perhaps along the road.
Dai ishe varopafadza kuverengwa kwemashoko avo. Ndine magwaro mashoma akanyorwa pano pane imwe nzvimbo. Ayo andanga ndiri kuzotaura nezvavo zvichida patinenge tichienda mberi.
I wonder today who's going to be the next president. The election's coming up, you know. Who's going to be president this next term? What if I knew? There's only one that does know, and that's God.
And is even us good. Ndiani ari kuzova mutungamiriri wenyika anotevera. Sarudzo iri kuuya munoziva. Ndiani ari kuzova mutungamiriri wenyika muchikamu chenguva inotevera. Ko, dai ndaiziva. Kune mumwe chete uyo anoziva uye ndiMwari.
And what if God would reveal to me who's going to be the next president? And I stood here in Phoenix and made a prediction that such and such a man would be the next president of the United States.
Uye, ko dai Mwari vaizozarura kwandiri kuti ndiani ari kuzova mutungamiriri wenyika anotevera. Zvino ini ndomira muno muPhoenix. Zvino ndofanotaura kuti murume wakati akati achazova mutungamiriri wenyika anotevera weUnited States.
And they would place that in papers and so forth, and I would hit it right on the dot. It would be perfect. And it would be all that I had said would come to pass. But what good would it do? What good is it anyhow if I should do such a thing?
uye ivo vaizoisa izvozvo mumapepa nezvimwe zvakadaro uye ndaizozvirova panhongonya chaipo zvaizova zvakakwana uye zvaizova zvose zvandakanga ndataura kuti zvaizoitika asi ndezvipi zvakanaka zvazvaizoita zvakanakirei zvakadaro kana ini ndichifanira kuita chinhu chakadaro.
The papers would advertise it and it would go out maybe if such a person could make such a prediction and it would be true. All the newspapers and magazines would pass on it.
Mapepa aizozvishambadza uye zvaizobuda kunze zvichida. Kana munhu akadai, akakwanisa kufanotaura zvakadai uye zvova chokwadi. Mapepa nawo ese nemamagazini aizozvifambisa.
But you know that God doesn't do things like that. God doesn't use his power and his gifts for foolishness. It's going to be whatever's president, it'll be president.
Asi munoziva kuti Mwari haite zvinhu saizvozvo. Mwari havashandise simba ravo nezvipo zvavo pane zvinhu zvoupenzi. Zvichaitika chero achazova mutungamiriri wenyika. Anozongova mutungamiriri wenyika.
And to know now which would be president wouldn't help us one penny. It wouldn't do us one bit of good to know who's going to be president. So therefore God doesn't do those things like that.
Uye kuziva zvino kuti ndeupi anozova mutungamiriri wenyika. Hazvaizotibatsira kana nekobiri rimwe chete zvaro. Hazvaizova nechinhu chidiki chimwe chakanaka chazvaitiitira kuziva kuti ndiani ari kuzova mutungamiriri wenyika. Saka naizvozvo Mwari havaite zvinhu izvozvo zvakadaro.
And then if I made such a prediction as that and it come to pass and the newspapers packed it and the magazines, then it would be to my glory.
Uye zvadaro kana ndakava nekufanofembera kwakadaro uye kukaitika uye mapepa nau akazvinyora uye nemamagazini zvadaro zvinozova zvembiri yangu.
People would say, look what a great prophet Brother Branham is. He told us long before it happened just who would be president, and that would be to my glory.
Vanhu vanozoti, onaiwo kuti hama Branham muprofita mukuru zvakadini. Vakatitaurira kare chaiko zvisati zvaitika kuti ndiani aizova mutungamiriri wenyika. Uye izvozvo zvaizova zvikurumbidzwa kwangu.
But God doesn't want, he's not interested in working things to my glory or to any other man's glory. He's interested to work things to his glory. Something that will profit.
Asi Mwari havadi, havafariri mukushanda zvinhu kuitira kurumbidzwa kwangu. Kana mune kurumbidzwa kwemumwe munhu upi zvake, ivo vanofarira kushanda zvinhu kuti zvive kurumbidzwa kwavo. Chimwe chinhu chichabatsira.
Like Paul said, if we speak with tongues and do not have an interpreter, what good does it do? We only glorify ourselves. And that's edify ourselves.
Sekutaura kwakaita Pauro. Kana tikataura nendimi, uye tisina mududziri. Zvinobatsirei. Tinongozvirumbidza pachedu. Uye ndiko kana kuti kuzvisimudzira pachedu.
That's coming out of the line for God. God wants to be edified himself. And we're to not seek self-edification, but to edify God with all we do.
Izvozvo zvakaita sezviri kunze kwemumutsara waMwari. Mwari vanoda kusimudzirwa pachavo. Uye isu hatifanire kutsvaga kuzvisimudzira pachedu, asi kusimudzira Mwari nezvose zvatinoita.
So therefore, I believe this morning if I knew who he would be, And exactly when he would be elected and all how many votes he'd be over or under or whatever it might be, it wouldn't do one bit of good to tell it.
Saka nokudaro, ndinotenda mangwanani anu. Ndainda iziva kuti ndiani waizova uye ni apo chaipo paaizosarudzwa. Uye mavoti mangani anozenge ari pamusoro kana kuti ari pasi kana chero zvacho zvachinokwanisa kuva hazvaizoita chero chinhu chidiki hacho chakanaka kuzvitaura.
It'd be best for me just to keep it still if I did know it, not try to publish it, because there would be no reason for me to do it, because it's going to be anyhow, and it doesn't make us that much difference who's going to be president.
Zvaizova zvakandinakira kwazvo kungozvichengeta ndakanyarara kana ndaizviziva, kwete kuedza kuzvishambadzira, nekuti paizova pasina chikonzero chekuti ndizviite, nekuti zviri kuzoitika zvakadaro uye hazvina mutsauko wakanyanya kwazvinotiitira kuti ndiani ari kuzova mutungamiriri wenyika.
But God, when he uses his gifts, he uses them for his own glory and for the glory of his people, for the glory of his church, for the edifying of the body of Christ, and for the glory of the kingdom of God.
Asi Mwari, pavanoshandisa zvipo zvavo, ivo vanozvishandisira kubwinya kwavo pachavo, uye kuitira kubwinya kwevanhu vavo, kuitira kubwinya kwechechi yavo, kuitira kusimudzirwa kwemutumbi waKristu, uye kuitira kubwinya kweumambo hwaMwari.
That's why he gives these things in his church. Why he has teachers, prophets, evangelists, pastors. They are for the edification of the church and for the glory of God.
Ndicho chikonzero vachipa zvinhu izvi muchechi yavo. Nemhaka vaine vadzidzisi, vaprofita, vavhangeri, vafundisi. Ivo varipo kuitira kusimudzirwa kwechechi uye kuitira kubwinya kwaMwari.
The prophet is not to get out and mingle with the world and try to take a gift like Balaam did and make havoc or money out of it or something.
Muprofita afanire kubuda kunze uye usangana-sangana nenyika uye oedza kutora chipo sezvakaitwa naBharamu uye nekuita bongozozo kana mari kubva machiri kana chimwe chinhu.
If he's a prophet, he's supposed to reveal God to the church and stay out of the things of the world. It's all for the glory of God.
Kana iye ari muprofita, anofanirwa kuzarura Mwari kuchechi uye ogara kunze kwezvinhu zvenyika, zvese ndezvekubwinya kwaMwari.
Now we do have, and I think it's a good thing for us as ministers, to follow our order when we see such things in the world as we see today. And we have an order from God is for the discerning of spirits, trying the spirit.
Zvino isu tine, uye ndinofunga kuti, chinhu chakanaka kwatiri sevashumiri, kutevera kurayirwa kwedu, kana tichiona zvinhu zvakadaro zviri munyika, sezvatiri kuona nhasi. Uye tine kurayira kubva kuna Mwari ndekwekunzvera mweya, kuedza mweya.
I believe that that is a very great lesson for the church today, is to try the spirit of anything. Have discernment of the spirit.
Ndinotenda kuti ichocho chidzidzo chikuru kuchechi nhasi, kuedza mweya wechero chinhu chipi zvacho, kuva nekunzvera mweya.
I do not think that we should ever, by any means, ever try to judge a person by the denomination they belong to or by the group that they are assembled with.
Ina handifunge kuti isu tinofanira zvachose nenzira ipi zvayo kumboedza kuyera munhu nesangano ravanopinda kwariri kana neboka ravakaungana naro.
Whether they be Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, or whatever they are, we should never judge the man by the denomination that he belongs to.
Vangave ma Methodist, Baptist, Presbyterian, ve Pentecost, kana chipi zvacho chavari. Hatifanire kuyera munhu nesangano raanopinda kwariri.
We should always judge him by the spirit he has.
Amen.
See? The spirit. Whether he's a latter rain or former rain or inner outer rain or no rain or whatever it might be. We should never judge him by that, but by his spirit. We are to discern spirits.
Tinofanira nguva dzose kumuyera nemweya wainawo. Munoona, mweya, kunyangwe ariwe mvura, yekupedzisira kana kuti mvura yekutanga, kana yemukati, mvura yekunze, kana kuti asina mvura, kana chero hazvo, chazvinogona kuva, hatifanire zvachose kumuyera neizvozvo, asi nemweya wake, tinofanira kunzvera mweya.
Watch what the man has in mind. What he has, what he's trying to achieve. If the man by a gift, no matter how great the gift is.
Tarisai izo munhu, zvaanazvo mupfungwa. Izo zvaanazvo, izo zvari kuedza kuti abudirire pazviri. Kana munhu kuburikidza nechipo, zvisinei nekuti chipo chacho chikuru zvakadini.
Now, I want to get this to the church this morning. Which in the different denominations you are still the church of the living God together.
Zvino ndinoda kuunza izvi kuchechi mangwanani ano. Zvinova mumasangano akasiyana siyana. Muchiri chechi yaMwari vanorarama pamwe chete.
And this is the thing I want to get to you. See that we are really not divided. We are the stones that's cut in different forms, all to the glory of God.
Uye ichi ndicho chinhu chandiri kuda kuunza kwamuri. Munoona kuti hatina kupatsanuka zviro kwazvo. Tiri matombo akachekwa muzvimiro zvakasiyana. Zvese zviri kuitira kubwinya kwaMwari.
Now, there is so much in the day that we live in pertaining to gifts. So many people judge people by gifts that they have.
Zvino pane zvakawanda muzuva ratiri kurarama mariri. Zvine chekuita nezvipo. Vanhu vazhinji kwazvo vanoyera vanhu nezvipo zvavanazvo.
Well, I believe that these things are gifts. I believe that what we see take place is gifts. And they're God-given gifts.
Zvakanaka. Ndinotenda kuti zvino izvi zvipo. Ndinotenda kuti zvatinoona zvichiitika zvipo. Uye zvipo zvakapiwa naMwari.
But we if we do not use them in the right way that God intended them to be used, then we can do more harm with the gifts than we could if we did not have the gifts.
Asi isu kana kasa zvishandisa nenzira yakarurama iyo Mwari aida kuti zvishandiswe. Zvadaro, tinogona kukuvadza zvakanyanya nezvipo kupfuura zvataiita daitanga tisina zvipo zvacho.
The other night I made a statement at the pulpit saying this, that I would rather see brotherly love existing among the church if we didn't have one case of healing or anything else. We must know what these things are for.
Umwe usiku ndakataura chimwe chirevo papurupiti. Ndichitaura izvi kuti ndikatoda hangu kuona rudo rwehama ruchirarama pakati pechechi. Kunyangwe tisina chiitiko chimwe chete chekupodzwa kana chero chimwewo chinhu zvacho. Munoona? Tinofanira kuziva kuti zvinhu izvi zviripo nekuda kwei.
Now, if a man comes and he has a great gift, no matter if he belongs to our denomination or another denomination, don't judge him by what denomination he come from, how he dresses, but what you want to see is what he's trying to do with that gift, what purpose he has.
Zvino kana munhu akauya uye aine chipo chikuru zvisine nekuti ndewe sangano redu kana kuti rimwe sangano, regai kumuyera kuburikidza nesangano iro raanobva kwariri kuti anopfeka sei. Asi zvaunoda kuona ndeizvo zvari kuedza kuita nechipo ichocho. Chinangwa chipi chaanacho?
If he's trying to take his influence and build himself a great name out of it, I'd have discernment of spirit enough to know that's
wrong. Kana ari kuedza kutora runziro yake uye ozvivakira pachake zita rakakura kubva pazviri, ndaizova nekunzvera mweya kwakakwana kuziva kuti izvozvo zvakatsveyama.
No matter how great a teacher he is, how powerful he is, how intellectual he is, or how his gift operates, if he isn't trying to achieve something for the benefit of the body of Christ, your own spiritual discernment would tell you that that's wrong.
Hazvina mhosva kuti mudzidzisi mukuru zvakadini, ane simba rakakura zvakadini, akachenjera zvakadini, kana kuti chipo chake chinoshanda zvakadini, kana asiri kuedza kuti abudirire pane chimwe chinhu kuitira kubatsirika kwemutumbi waKristu, kunzvera kwako pachako kwepamweya kwaizokuudza kuti izvozvo zvakatsveyama.
No matter how accurate, how perfect, how it is, it's wrong if it isn't used for the body of Jesus Christ.
Hazvina mhosva kuti zvakananga zvakadini, zvakakwana zvakadini, kuti zvakaita sei, zvakatsveyama kana zvikasashandiswa kuitira kumutumbi waJesu Kristu.
To achieve something. Maybe he's got a great gift that he could draw people together with a great intellectual or a spiritual power that he could draw people together, and maybe he's trying to take that gift and make himself famous so that he'll have a big name, so that other brethren will look up to him as some big person. Then that's wrong.
Kubudirira pane chimwe chinhu zvichida iye ane chipo chikuru zvekuti anokwanisa kukwevera vanhu pamwe chete neuchenjeri hwakakura kana simba repamweya, kuti anozokwanisa kukwevera vanhu pamwe chete uye zvichida iye ari kuedza kutora chipo ichocho uye ozviitira mukurumbira kuitira kuti azova nezita guru, kuitira kuti dzimwe hama dzigozotarisa kwaari semumwe munhu mukuru. Zvadaroka izvozvo zvakatsveyama.
Maybe he's trying to edify a certain thing here that he wants everybody else to get out of the picture and let him and his group be the picture. That's still wrong.
Zvichida iye ari kuedza kusimudzira chimwe chinhu pano icho chaanoda kuti munhu wese zvake abve pakuonekwa uye oita kuti iye neboka rake vave vacho vanoonekwa. Izvozvo zvichiri zvakatsveyama. Munoona?
But if he has a gift of God and he's trying to edify the body of Christ, then I don't care what he belongs to. You're not discerning the man, you're discerning the spirit, the life that's in the man, and that's what God told us to do.
Asi kana aine chipo chaMwari uye ari kuedza kusimudzira mutumbi waKristu, zvadaro handina basa kuti iye ndewe kupi. Hausi kunzvera munhu, uri kunzvera mweya, upenyu huri mumunhu wacho, uye ndizvo izvo Mwari vakatiudza kuti tiite.
Not one time was we ever commissioned to discern the man's group, but we was constrained and commanded by God to discern the spirit in the man. What he's trying to do, what the spirit in his life is trying to lead him to.
Hapana kana imwe nguva patakambotumwa kuti tinzverebo boka remunhu wacho. Asi takagombedzerwa pamwe nekurayirwa naMwari kuti tinzvere mweya uri mumunhu. Izvo zvaari kuedza kuita, izvo mweya uri muupenyu hwake zvauri kuedza kumutungamirira kwazviri.
And then if we can find out that he's trying to lead the people, not to break them up, but to bring them together, and to bring the church of the living God, not all to one denomination, but to an understanding, a fellowship, a unity of spirit.
Uye zvadaro, kana tikakwanisa kuona kuti ari kuedza kutungamira vanhu, kwete kuvapatsanura, asi kuvaunza pamwe chete, uye kuunza chechi yaMwari anorarama, kwete vese kusangano rimwe, asi kusvika pakunzwisisa, kuyanana, kubatana kwemweya.
Then if he is former rain or latter rain or whatever it is, his spirit and his purpose is right.
Zvadaro, kana iye ari wemvura yekutanga kana mvura yekupedzisira, kana chero zvazvingava, mweya wake nechinangwa chake zvakarurama.
And the spirit that's in him, no matter what move he belongs to, the spirit that's in him is trying to point the people to Calvary, away from himself or away from anything else, but his only achievement he has is to point them to Calvary.
Uye mweya uri maari, zvisinei kuti ndewe bato ripi. Mweya uri maari, uri kuedza kunongedzera vanhu kuKarivhari. Kubva kwaari iye pachake, kana kubva pane chero chinhu chipi zvacho. Asi kubudirira kwake chete kwaanako kuvanongedzera kuKarivhari.
He doesn't care whether he's even known or not. He doesn't care whether it's even his own movement, which is fine. See, it's good if he is a Methodist or a Presbyterian or a Roman Catholic or whatever he wants to be by denomination.
Haana kana nebasa nokuti anombozivikanwa here kana kuti kwete. Haana basa nekuti kunyangwe bato rake pachake. Zvinova zvakanaka, munoona? Zvakanaka. Kana iye ari muMethodist, kana muPresbyterian, kana muRoma Katorike, kana chero, zvaanoda kuva kuburikidza nesangano.
But what is he trying to do, the purpose of his heart that he's trying to get? Then you can see what's in the man's life. Whether his motives is for his denomination, whether it's for his self, whether it's for worldly fame.
Asi chii chari kuedza kuita? Chinangwa chemoyo wake chari kuedza kuwana. Zvadaro, unokwanisa kuona zviri muupenyu hwemunhu wacho kuti zvinangwa zvake zvingava zviri zvesangano rake here, kana kuti ndezvake iye pachake, kana kuti zviri zvemukurumbira wenyika.
Well, it's for big names to say, I predicted that come just exactly to pass. Now you see, that's wrong right there to begin with.
Kana kuti zviri zvemazita makuru ekuti ndakafanotaura izvo zvikangoitika chaizvo izvo. Zvino munoona izvozvo zvakacheyama ipapo chaipo chekutanga.
But if he's trying to use what God's give him as a teacher, as a prophet, as a seer, a New Testament prophet is a preacher. We all know that. Just any minister that's a preacher is a prophet, a New Testament prophet.
Asi kana iye ari kuedza kushandisa izvo zvakapiwa naMwari semudzidzisi, semuprofita, semuoni, muprofita womutestamende itsva, muparidzi, tese tinozviziva izvozvo. Chero mushumiri upi zvake anongori muparidzi, iyeye muprofita, muprofita womutestamende itsva.
If he's prophesying, preaching, not to try to edify himself to make a big name, or to edify his organization, which he should be in an organization. Here I am without one, but yet preaching you should be. That's right.
Kana ari kuprofita, achiparidza, kwete kuedza kuzvisimudzira pachake kuti agadzire zita rakakura kana kuti kusimudzira sangano rake. Izvo iye anofanira kuva ari musangano. Hezvinoi ndiri pano ndisina kana rimwe, asi zvakadaro ndichiparidza kuti iwe unofanira kuvamo. Ndizvozvo.
Every man ought to have a church home. You ought to have a place, not just to float about from pillar to post, but have somewhere that you go to church and you call it your church, somewhere you pay your tithes, and somewhere that you help support the cause.
Munhu wese anofanira kuva nechurch yaanoenda. Iwe unofanira kuva nenzvimbo, kwete kungotenderera uchingoenda kwese kwese, asi iva nekumwe kwaunoenda kuchechi uye kwaunodana kuti kuchechi kwako. Kumwe kunhu kwaunobhadhara chegumi chako uye kumwe kunhu kwaunobatsira kutsigira chinangwa.
Take your choice, but then don't never disfellowship the other man because he don't belong with your group. See, discern his spirit and see if he's got the same purpose and heart, then you got fellowship one with another.
Tora sarudzo yako, asi zvadaro rega zvachose kuramba kuyanana nemumwe munhu nekuti haasi weboka rako. Maona nzvera mweya wake uye woona kana aine chinangwa chimwe chete mumwoyo. Zvadaro mune kuyanana mumwe nemumwe.
You're working for one great cause. That's the cause of Christ. I think that is absolutely true.
Muri kushandira chikonzero chimwe chete chikuru. Ndicho chikonzero chaKristu. Ndinofunga kuti ichocho ichokwadi chamazviro kwazvo.
Now, if we will notice the motives and objectives of the Old Testament prophets, that man had one objective. That was Jesus Christ. They had one thing that their whole theme of the Old Testament was built around the coming Messiah.
Zvino, kana tikacherechedza zvinangwa nedonzo zvevaprofita vetestamende yekare. Varume ivavo vaive nedonzo rimwe chete uye aive Jesu Kristu. Vaive nechinhu chimwe chete chekuti dingindira ravo rese retestamende yekare raiva rakavakirwa pana Mesia ari kuuya.
They did not go out and do things just for money or for fame. They had one thing. They were anointed with the Spirit of God, and they predicted the coming Messiah.
Ivo havana kuenda kunze kunoita zvinhu nekungoda kwemari kana nekuda kwemukurumbira. Vaive nechinhu chimwe chete. Vaive vakazodzwa nemweya waMwari. Uye vakafanotaura Mesia ari kuuya.
And those men were so anointed with the Spirit until they sometimes acted like the Spirit that was within them. They spoke seemingly of themselves. Watch how the Spirit of God made that man act.
Uye varume ivavo vaive vakazodzwa kwazvo nemweya kusvikira ivo dzimwe nguva vaizvibata semweya waive mukati mavo. Vaitaura sekunge vaizvitaurira ivo pachavo. Tarisai kuti mweya waMwari wakavaita varume ivavo kuti vazvibate zvakadini.
We'll take for instance Moses, the great prophet. How that man had no selfish objectives at all. He could have been the king of Egypt. He could have had the world under his feet.
Tichatora semuenzaniso Mozisi, muprofita mukuru, kuti murume iyeye akanga asina zvinangwa zveundini hazvo zvachose. Iye aikwanisa kunge akave mambo weIjipita. Aikwanisa kunge akava nepasi rose riri pasi petsoka dzake.
But because that he was a prophet at heart, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the persecution and the trials of Christ, esteeming the treasures of heaven greater treasures than them of Egypt.
Asi nekuda kwekuti aive muprofita pamoyo, akaramba kunzi mwanakomana wemukunda waFarao, achisarudza kusva arwadziwa nekutambudzwa pamwe nemiedzo yaKristu, achikoshesa pfuma dzekudenga kuva pfuma dzakakura kupfuura idzo dzeIjipita.
He forsook and denied himself of the worldly fame, of the luxury and the things that life offers. He had to look beyond that. See, he could have been that.
Iye akasiya pamwe nekuzvirambira pachake mukurumbira wenyika waikugarika uye nezvi zvinhu zvinopiwa neupenyu. Iye akatozotarisa mberi kwaizvozvo. Munoona, iye aikwanisa kunge akava izvozvo.
Just take the minister today. If he has the baptism of the Holy Spirit, and he knows that if he preaches that word, it's going to cut his fame down. It's going to put him in a little bitty church somewhere, or maybe out on the street. But he knows that something in his heart is burning. He sees the coming of the Lord. He doesn't care whether that he has a big church or a little church.
Ingotora mushumiri nhasi kana aine rubhabhatidzo rwemweya mutsvene, uye achiziva kuti kana akaparidza shoko iroro, zviri kuzodimura mukurumbira wake, zviri kuzomuisa mune imwe chechi diki kwazvo pane imwe nzvimbo, kana kuti zvichida kunze mumugwagwa. Asi iye anoziva kuti chimwe chinhu mumwoyo make chiri kubvira. Iye anoona kuuya kwashe. Hana basa nekuti ane chechi hombe here kana kuti chechi diki.
He doesn't care whether he has today's food or not no food. He doesn't care whether he has good clothes or doesn't have good clothes. He's only mindful of one thing, and that's the very life within him crying out.
Hana basa nekuti ane chikafu chanhasi here kana kuti haana chikafu. Hana basa nekuti ane mbatya dzakanaka here kana kuti haana mbatya dzakanaka. Iye anongofunga chete nezvechinhu chimwe chete, uye ndihwo upenyu chaihwo huri mukati make huri kudanidzira.
He's trying to achieve something for the glory of God. And that man in doing so will act the very life of the Spirit that's in him. Do you follow me?
Amen.
He'll act it out.
Iye ari kuedza kuti abudirire pane chimwe chinhu kuitira kubwinya kwaMwari. Uye munhu iyeye mukuita saizvozvo anozoratidza upenyu chaihwo hwemweya uri mari. Muri kundinzwisisa here? Iye anozozviratidza.
Look at Moses. When it came to a time that he displayed all his life was the Spirit of Christ, for Christ was in him. Christ was in Moses by measure.
Tarisai kuna Moses. Paakasvika panguva yaakaratidza upenyu hwake hwese hwaive mweya waKristu. Nekuti Kristu aiva maari. Kristu aiva muna Moses nechiyero.
Now, if we notice, he was born in the time of persecution. The children was killed to try to get him, just exactly like they did Jesus.
Zvino, kana tikacherechedza, iye akaberekwa munguva yekutambudzwa. Vana vakaurayiwa kuri kuedza kumubata. Zvimwe chete chaizvo sezvavakangoita Jesu.
And we find out that when it come to a place that the children of Israel had disobeyed in such a way until God was angry with them. And he said to Moses, step aside and I'll destroy the whole group of them and I'll take of you and raise up another generation.
Uye tinoona kuti paakasvika panzvimbo iyo, vana veIsraeri vakanga varega kuteerera nenzira iyo kusvikira Mwari, vakatsamwa nekuda kwavo. Uye ivo vakati kuna Mozisi, enda parutivi, uye ndichaparadza boka ravo rese uye ndichatora kubva kwauri uye ndosimudza chimwe chizvarwa.
Moses threw himself in the path of God's judgment and said, take me before you take them. In other words, before you can get them, you'll have to come over me.
Moses akazviwisira pachake munzira yekutonga kwaMwari uye ndokuti nditorei ini musati mavatora. Mune mamwe mashoko, musati mavatora munofanira kuuya nepandiri.
That's exactly what Jesus Christ did. When God would have wiped the whole face of the earth off with these sinners, you and I. But Christ threw himself in the path. God could not do it. He couldn't come over his own son.
Ndizvo chaizvo zvakaitwa naJesu Kristu. Apo Mwari, pavangadai, vakatsvaira chiso chenyika yose, vachibvisa vatadzi ava. Iwe neni, asi Kristu akazvikandira pachake munzira. Mwari havana kugona kuzviita. Ivo havaigona kupfuura nepamusoro pemwanakomana wavo pachavo.
And when God seen that spirit in Moses hanging in the judgment like a cross, or you can't come to him, you'll have to take me first. See the spirit of God in Moses?
Uye apo Mwari pavakaona mweya iwoyo muna Moses wakarimbira mukutongwa semuchinjikwa ipapo. Hamukwanisa kuuya kwavari. Munofanira kutora ini kutanga. Munoona mweya waMwari uri muna Moses.
When he could have been king of Egypt, when he could have had every luxury in the world to be popular, when he could have been the great king of the world at that time,
apo paaikwanisa kunge ari mambo weIjipita, apo paaikwanisa kuve nekugarika kwese kuri munyika, kuva nemukurumbira, apo paaikwanisa kunge akava mambo mukuru wepasi rose panguva iyoyo.
But he chose to suffer the persecutions and the affliction, for he esteemed the reproach of Christ greater treasures than that of Egypt.
Asi iye akasarudza kurwadziwa nekutambudzwa pamwe nekushungurudzwa, nekuti iye akaona kuzvidzwa kwaKristu iri pfuma huru kupfuura iyo yeIjipita.
See, he threw himself in a way. Why? It was God in Moses did that. The normal thinking intellectual man would never do that. He would take the easy road.
Munoona, akazviwisira pachake munzira. Sei, aiva Mwari muna Moses akaita izvozvo. Kufunga kwemazuva ose, munhu wenjere haimbofa akaita izvozvo. Iye aizotora nzira iri nyore.
So no matter how much a fanatic Moses seemed to be, he was trying, you see, he was a true prophet of God because he was trying to achieve something for the kingdom of God.
Saka zvisinei kuti Moses airatidzika kuva mupengereki zvakadini, iye aedza, munoona, aiva muprofita wechokwadi waMwari, nekuti iye aedza kuti abudirire pane chimwe chinhu kuitira umambo waMwari.
Now with his great gift of prophecy, he might have been a wise man, could have stood up in Egypt and said, now wait, I'll prophesy so-and-so. I'll say so-and-so, and as with his prophecy. But he'd have been world famous. But that wasn't in his heart. It couldn't be in his heart.
Zino, nechipo chake chikuru chechiprofita, aikwanisa kunge ari murume akangwara. Angadai akasimuka muIjipita uye akati, zvino chimbomirai. Ndichaprofita chakati nechakati. Ndichataura chakati nechakati. Uye sezvinova chiprofita chake. Asi zviri uye iye aizodai akava nemukurumbira wepasi rese. Asi izvozvo zvakanga zvisiri mumoyo make. Hazvaigona kuve mumoyo make.
So if you see a person with a great gift trying to do something to glorify themselves, your own discernment of the Spirit tells you that's wrong. But Moses was trying to achieve something for the glory of God.
Saka kana ukaona munhu ane chipo chikuru achiedza kuita chimwe chinhu chinovarumbidza ivo pachavo, kunzvera kwako pachako kwemweya kunokuudza kuti izvozvo zvakatsveyama. Asi Moses aedza kuti abudirire pane chimwe chinhu kuitira kubwinya kwaMwari.
No matter how bad it was, how evil it looked, how much it was talked about, the Spirit in Moses directed him straight to the line of duty. The Spirit in him.
Hazvina mhosva kuti zvaive zvakaipa zvakadini, kuti zvaitaridzika zvakaipa zvakadini, kuti zvaitaurwa nezvazvo kakawanda zvakadini. Mweya waiva muna Moses wakamutungamirira akananga chaiko kumutsara webasa. Mweya waiva mari.
Look at Joseph. Joseph was, when he was born, he was loved of the father and hated by his brethren. Perfect type of Christ. And the only, he was a blood brother to them, the same father.
Tarisai kuna Josepha. Josepha aiva. Pakaberekwa, aidiwa na baba, asi achivengwa, ne madzikoma ake. Mufananidzo wakakwana wa Kristu. Uye, icho choga. Iye aiva, hama yeropa kwavari. Baba vamwe chete.
But the reason his brethren hated him was out of cause. Because God had made him a prophet, spiritual, a seer. And they hated him for that very purpose. But Joseph could not help it because God had made him that way.
Asi chikonzero vakoma vake vaimuvenga. Pasina chikonzero. Nekuti Mwari vakanga vamuita muprofita. Wemweya muoni. Uye. Vakamuvenga nekuda kwaizvozvo. Asi Josepha hapana zvaikwanisa kuita nezvazvo. Nekuti Mwari vakanga vamugadzira nenzira iyoyo.
And watch the Spirit of God in Joseph. Watch what he did. He even acted the part of Christ. He was hated of his brethren, loved of his father, because of the Spirit made the difference.
Uye tarisai, mweya waMwari muna Josepha. Tarisai izvo zvaakaita. Iye, akatotamba chikamu chaKristu. Akavengwa nemadzikoma ake, aidiwa na baba vake, nekuda kumweya, wakaita mutsauko.
He was a spiritual man. He saw visions. He interpreted dreams. He did not do it for his own glory. He did it because there was something in him, the Spirit of God.
Iye aive munhu wemweya, aiona zviratidzo, aidudzira hope. Hana kuzvita kuitira mbiri yake pachake. Iye akazvita nekuti maive nechimwe chinhu maari. Mweya waMwari.
He wouldn't have went out there by his own self and have been thrown into a ditch and have his poor old father to grieve all those years. Sold for nearly 30 pieces of silver. Taken up from the ditch and became the right-hand man of Pharaoh, the king of earth at that time.
Angadai asina kuenda kunze uko. Nekuda kwake pachake, uye, onge akakandwa mugomba, uye oita kuti baba vake vekare. Vanonzwisa tsitsi, varwadziwe makore ose iwavo. Atengeswa nemasiriveri, anoda kusvika makumi matatu. Ndokutorwa kubva mugomba, uye ndokuva murume wekurudyi waFarao, mambo wepasi rose panguva iyoyo.
And in his prison house, there was a butler and a baker, and one was lost, and the other was saved by his prediction in the prison house.
Uye muimba yake tirongo, maiva nemusvini wewaini, nemubiki wechingwa. Uye mumwe akarasika, uye mumwe wacho akaponeswa. Nekufanotaura kwake, muimba yetirongo.
And did you notice Jesus? When he came, he was loved of the Father. And the Father gave Joseph a coat of many colors, the rainbow, a covenant.
Uye makacherechedza here, Jesu paakauya. Iye aidiwa na baba. Uye baba, vakapa Josepha jasi, remavara mazhinji, muraraungu, sungano.
And the Father, God, gave his son Jesus the covenant. And then the Jewish brother hated him without a cause.
Uye baba, Mwari, vakapa mwanakomana wavo Jesu sungano uye zvadaro hama yechijudha yakamuvenga pasina chikonzero.
He had no reason to hate him. He was spiritual and he was God's word made manifest. He came to do the will of the Father. He came to fulfill the scriptures. He came to bring them peace. But they misunderstood him and hated him without a cause.
Akange asina chikonzero chekumuvenga. Iye aive wemweya. Uye aive shoko raMwari rakaratidzwa. Akauya kuzoita kuda kwaBaba. Akauya kuzozadzisa magwaro. Akauya kuzovaunzira rugare. Asi ivo havana kumunzwisisa uye vakamuvenga pasina chikonzero.
They didn't stop to try to see what he was trying to achieve. They just judged him because he didn't agree with them.
Ivo havana kumira kuti vaedze kuona izvo zvaakanga achiedza kuti abudirire pazviri. Ivo vakamuyera nekuda kwekuti akanga asingawirirane navo.
He makes himself so and so. He makes himself God. He was God. God was in him.
Ivo vakaita. Iye anozviita pachake zvakati nezvakati. Iye anozviita Mwari pachake. Aive Mwari. Mwari vaive maari.
The Bible said God was in Christ. Manifesting himself to the world. He was the God of glory, manifesting the glory of God.
Bhaibheri rakati, Mwari aive muna Kristu, achizviratidza pachake kunyika. Aive Mwari wekubwinya, achiratidza kubwinya kwaMwari.
Look at Moses, he couldn't help throwing himself there. He didn't do that hypocritically. He did it because God was in him.
Tarisai kuna Moses. Hapana zvaikwanisa kuita. Pakuzvikandira kwake ipapo. Hana kuita izvozvo nehunyengeri. Akazviita nekuti Mwari vaive maari.
Neither could Joseph help being what he was. Because it was God in him working or displaying himself through the man. Never did he do it for self-glory.
Kunyangwe Josepha. Hana zvaikwanisa kuita pakuva izvo zvaaive. Nekuti vaive Mwari, maari vaishanda kana kuzviratidza pachavo kuburikidza nemunhu wacho. Hana kumbozviitira kubwinya kwake.
Any man that if those priests would only have the discernment of spirit, as I'm speaking to you this morning, regardless of how much the world talked about him, they still would have known. If they'd have looked to the Word, if they were seeing His purpose.
Chero munhu upi zvake uyo, dai vaprisita ivavo, vakangovene kunzvera mweya bedzi, sekutaura kwandiri kuita kwamuri mangwanani ano. Zvisinei nekuti nyika yaitaura zvakawanda zvakadini pamusoro pake, ivo vangadai vakaziva, dai vainge, vakazotarisa kushoko, dai vaizonge vakaona chinangwa chake.
He was always doing that to glorify the Father. He said, they said, oh, this man's a great healer. He does these things like that. He said, I can do nothing till the Father shows me. It is not me that doeth the works. It's the Father that dwelleth in me. He doeth the works. He never tucked the glory.
Ye akanga achigara, achiita izvozvo kuti ape kubwinya kuna Baba. Iye akati, iwo vakati, oh, murume uyu, mupodzi mukuru, anita zvinhu izvi. Zvakaita saizvozvo. Iye akati, ini hapana chandinokwanisa kuita, kusvikira Baba vandiratidza. Handisi ini anoita mabasa, ndi Baba vanogara mandiri, ndivo vanoita mabasa, haana kumbotora mbiri.
Neither would any servant of God take glory. Neither would any servant of God take a gift of God and try to glorify himself or anything else. But his right achievement is to do something to the glory of God.
Kana chere muranda, zvake waMwari, haizo tora mbiri. Kana muranda upi zvake waMwari, haanga tori chipo chaMwari, uye oedza kuzvipa mbiri pachake. Kana chimwewo chinhu, asi kubudirira kwake, kwakarurama, ndeke kuita chimwe chinhu chinopa kubwinya kuna Mwari.
That's why you see the same thing today. We must have discernment of spirit to see a person what they're trying to do. Are they trying to glorify God? Are they trying to glorify themselves?
Ndicho chikonzero muchiona chinhu chimwe chete nhasi. Tinofanira kuva nekunzvera mweya kuti tione munhu izvo zvavari kuedza kuita. Vari kuedza kupa mbiri kuna Mwari here? Vari kuedza kuzvipa mbiri pachavo here?
Now the Spirit of God working in man makes man act like God. No wonder Jesus said, is not it written, ye are gods? And if they call them gods to whom the Spirit of God came to, how can you condemn me that when I am the Son of God?
Zino, mweya wamwari, uchishanda muvanhu, ureita kuti vanhu vazvibate samwari. Ndosaka Jesu akati, hazvina kunyorwa here, muri vana mwari, uye kana. Vakavadana kuti vana mwari. Avo mweya wamwari, wakauya kwavari. Ko, mungatipomera sei? Zvadaro. Zvandiri mwanakomana wamwari.
If you could see the Spirit of God in Moses, which he was God. Moses was a God. Joseph was a God. The prophets were gods. The Bible said they were.
Kana maikwanisa kuona mweya wamwari muna Moses. Wokuti iye aive mwari. Moses aive mwari. Josepha aive mwari. Vaprofita vaive vana mwari. Bible rakati vaive vari.
They were gods. Because they had completely surrendered themselves to the Spirit of God that they were working for the glory of God.
Vakanga vari vana mwari, nekutizva. Vakanga vazvipira zvizere pachavo, kumweya wamwari zvekuti, vaishandira kubwinya kwamwari.
And when a man is so anointed with the Spirit, I let this go real deep under the fifth rib on the left side.
Uye kana munhu akazodzwa nemweya zvakanyanya. Zvino regai izvi zvinyatsodzika pasi pembabvu yechishanu kurutivi rwekuruboshwe.
When a man is anointed of the Spirit of God, his habits, his actions and everything is God moving in him. Sometimes he's misjudged.
Kana munhu akazodzwa nemweya wamwari, tsika dzake, mazvibatiro ake nezvinhu zvese ndi Mwari vari kufamba maari. Dzimwe nguva anofungidzirwa zvisirizvo.
Look at David in the 23rd Psalm. He cried, my God, why hast thou forsaken me? As if he was. If David was the man. All they that pass me by shoot their lip out at me.
Tarisai kuna David, mupisarema 23. Iye, akadanidzira, Mwari wangu, koma ndisiyira iko. Sekunge, aive ari iye, kunge David, aive munhu wacho. Avo vose vanopfuura nepandiri, vanotaura zvakashata kwandiri.
He was so anointed with God. He was so perfectly surrendered to God. And the anointing was on him in such a way, and when he cried by the Spirit of God, if somebody been standing there say, why, look, he thinks somebody shooting their lip out at him. Why has God forsaken him?
Iye, akanga akazodzwa kwazvo naMwari. Akanga akanyatsozvipira zvakakwana kuna Mwari. Uye chizoro, chakanga chiri paari nenzira yekuti apo. Paakadanidzira nemweya waMwari, dai mumwe munhu anga akamira ipapo, aiti, nai, tarisai, iye anofunga kuti mumwe munhu ari kutaura zvakashata kwaari.
It wasn't David. It was the Spirit crying out through David.
Amen.
My God, why hast thou forsaken me? My bones all stare at me. They have pierced my hands and my feet.
Akanga asiri David. Waive mweya, waidani dzira, nemuna David. Mwari wangu, koma ndisire iko. Mapfupa angu ose anonditarisa. Vakabvora maoko angu netsoka dzangu.
Well, somebody say, listen to that hypocrite up there. Whose hands is pierced? Whose feet is pierced? That's the intellectual. But one who had discernment of spirit knew that that was the spirit of God in him crying out.
Saka mungwe munhu akati teererai kune munyengeri uyo kumusoro uko. Maoko ani akabvorwa. Itsoka dzani dzakabvorwa. Ndivo vaive njere. Asi uyo aive nokunzvera mweya aiziva kuti iyoyo waiva mweya waMwari maari waidanidzira.
When a man is anointed of the Spirit of God, he's got the action of God.
Yes.
And the action of God is never to break us up.
Amen.
The action of God is to draw us together, for we are one in Christ Jesus, and God's purpose is to bring us together. Love one another.
Kana munhu akazodzwa nemweya waMwari anenge aine maitiro aMwari uye kuita kwaMwari hakumbori kwekuti paradzanisa. Kuita kwaMwari ndiko kuti kwevera pamwe chete nekuti tiri vamwe muna Kristu Jesu. Uye chinangwa chaMwari ndechekuti unza pamwe chete dananai mumwe nemumwe.
Now that great prophets, we see the Spirit moving in them. Jesus called them gods. He said they were gods.
Zino vaprofita vakuru ivavo tinoona mweya uchifamba uri mavari. Jesu akavadana vana Mwari. Iye akati vaiva vana Mwari.
Now when the Spirit come to them by measure, but when he come on the one Jesus, which was the Son of God, it come to him without measure. The fullness of the Godhead bodily dwelt in him, for he was the perfect example.
Zino apo mweya pawakauya kwavari muchiyero. Asi pawakauya pane mumwe Jesu uyo aiva mwanakomana waMwari. Wakauya kwaari zvisina chiyero. Uzaro weumwari mumutumbi waigara mahari nekuti iye aive muenzaniso wakakwana.
He was God of glory, manifesting the glory of God to the people. God in him going about. Watch his life. All the Old Testament. He was the theme of the Old Testament.
Aive Mwari wekubwinya, achiratidza kubwinya kwaMwari kuvanhu. Mwari vari maari vachifamba famba. Cherechedzai upenyu hwake, testamende yakare yese, ndiye aive dingindira retestamende yekare.
All the old prophets back in the Old Testament cried out, not to themselves. They cried out under the Spirit of God, making them act like God in so much that they were called gods. And then the fullness of that Spirit was manifested in Jesus Christ.
Vaprofita vese vekare, mutestamende yekare, vakadanidzira, kwete kwavari pachavo, vakadanidzira vari pasi pemweya waMwari. Uchivaita kuti vazvibate saMwari zvakanyanya zvekuti vakadainzwa kunzi vanaMwari. Uye zvadaro zvino uzaro hwemweya iwoyo wakaratidzwa muna Jesu Kristu.
Look at David when he was dethroned as the king of Israel, rejected by his own people, going up Mount Olives north of Jerusalem, and he looked back over the city and wept. Because he was rejected.
Yes.
What was it? It was the Spirit of Christ.
Tarisai kuna David. Paka viswa pachigaro samambo we Israeli. Akarambwa nevanhu vake pachake. Achikwira gomo remuorivhi. Kuchamhembe kweJerusarema. Uye akatarisa kumashure. Nepamusoro peguta uye akachema nekuti akanga arambwa. Chakanga chiri chii ichocho. Wakanga uri mweya wa Kristu.
500 years later, the Son of David, Jesus, sat on the same mount looking over the city as a rejected king and cried, Jerusalem, Jerusalem, how often I have gathered you, your different denominations and everything, as a hen does her brood. But you would not. How often I have did it.
makore mazana mashanu akatevera, mwanakomana waDavid, Jesu, akagara pagomo rimwe chete, akatarisa pamusoro peguta, samambo, akarambwa, uye akachema, Jerusalema, Jerusalema, kangani, kandaizodaro, ndakakuunganidza, masangano ako, akasiyana siyana, nezvimwe zvose, sezvinoita huku kunhiyo dzayo, asi wakaramba, kangani kandingadai, ndakazviita.
Now the same spirit that was in David that was manifested in fullness in Christ is in the church today crying to the peoples. How oft would I have gathered you?
Zvino, mweya mumwe chete iwoyo, waiva muna David, uyo, wakaratidzwa muuzaro muna Kristu. Uri muchechi nasi, uchichema kuvanhu. Kangani? Kandaizodaro, ndakakuunganidzai.
And when you see separations and differences and brotherhood broken up and Christian life one against the other, then it makes the Spirit of God in your heart cry out.
We apo pamunoona kupatsanurana ne kupesana ne hukama uchipamuka ne hupenyu hwechiKristu mumwe achipesana ne mumwe zvadaro zvinoita kuti mweya waMwari, mumoyo mako, utanidzire.
You're trying to achieve something, a true prophet of God. A true teacher is trying to bring the church to a unity of spirit. A unity of spirit that they might recognize God.
Amen.
Trying to achieve it, no matter what denomination they belong to or what about it.
Uri kuedza kuti ubudirire, pane chimwe chinhu, muprofita wechokwadi waMwari. Mudzidzisi wechokwadi ari kuedza kuunza church pakubatana kwemweya, kubatana kwemweya kuti vagone kucherechedza Mwari, achiedza kuti abudirire pazviri zvisinei nekuti ndere sangano ripi kana kuti zvakadini nezvaro.
We have discernment of spirit to discern the spirit that's in the man to see if it be the spirit of God or not.
Tine kunzvera mweya, kwekukwanisa kunzvera mweya uyo uri mumunhu kuti tione kana uri mweya waMwari kana kuti kwete.
Now, we noticed when he was here on earth how he went about doing good. I noticed another thing that come to my mind. Did you notice when David was rejected as king? He went out of the city and a little Benjamite, which was supposed to have been a brother to him, should have been sorry because he was rejected. But what? He was a crippled man.
Zino? Tinocherechedza apo, paakanga, ari pano panyika kuti, akafamba kwese sei, achiita zvakanaka. Ndacherechedza chimwe chinhu. Icho, chauya mupfungwa dzangu. Makacherechedza here, apo David, paakarambwa samambo. Iye akabuda kunze kweguta. Zvino, mumwe muBenjamin, mudiki. MuBenjamin, uyu aifanira kunge ari hama kwaari. Aifanira kunge akava nehurombo, nekuti akanga arambwa. Asi chii? Iye, aiva murume akaremara.
And he drug along there with his crippled condition, throwing dirt on David, and calling him all kinds of bad names, and cursing him in the name of the Lord. Cursing King David in the name of the Lord, this little old crippled up Benjamite. What's the spirit of God and the spirit of the devil working?
Uye iye, akazvikweva achienda ipapo, nechinhano chake, chehurema. Achikanda ivhu pana David, uye, achimudana, mhando dzose dzemazita akashata. Uye, achimutukirira, nemuzita rashe. Achitukirira mambo David, nemuzita rashe. Uyu muBenjamin mudiki, wakare, akaremara. Cherechedzai mweya waMwari nemweya waDiabore ichishanda.
Now if you notice he was crippled, it represents the spiritual crippleness of the people today that would make fun of the true spirit of God in Christ manifesting itself. That was the spirit of Christ and David being rejected as a king.
Zvino kana mukacherechedza iye akanga akaremara. Zvinomirira kuremara kwepamweya kwevanhu nhasi avo vaizoita je nemweya wamwari wechokwadi uri kuna Kristu uri kuzviratidza pachawo uyo waiva mweya waKristu muna David achirambwa samambo.
And today, when the people make fun of the people who has received the Holy Spirit and trying to achieve something, to draw Methodists and Pentecostals and Baptists and Pentecostals and Presbyterians and all together as a unity, as a body of Christ. And they see the Spirit work and say, well, look, that's a Pentecostal.
Uye nasi, apo vanhu pavanoita jene vanhu avo, vakagamuchira mweya mutsvene, uye varikuedza kuti abudirire pane chimwe chinhu kukweva Methodist nema Pentecost nema Baptist nema Pentecost nema Presbyterian nevamwe vese pamwe chete sevakabatana semutumbi waKristu uye ivo vanoona mweya uchishanda voti zvakanaka tarira uyo muPentecost.
Away with him! I know one went off with another man's wife. I know this and got drunk. I know this and did this. I know this and did that. All that. But they're big enough to hide their own things. They can hide it. But David was exposed. Wow, he had the Spirit of Christ in him.
Kure nae, dino ziva, mumwe akaende nemudzimai womumwe murume, dino ziva kuti uyu, akadhakwa, dino ziva kuti uyu, akaita izvi, ndinoziva kuti uyu, akaita izvo, zvese izvozvo, asi ivo, vakakura zvakakwana, zvikugona kuvanza zvinhu zvavo pachavo, vanokwanisa kuzvivanza, asi David, akaiswa pachena, sei, aive nemweya waKristu, maari.
That guard said, shall I take the head of that dog that would curse my king? What's the spirit of Christ in David? Let him alone. For the Lord has told him to curse me. Do you catch that? Let him alone. The Lord has told him to curse me.
Muchengeti uya akati. Ndogura here msoro wembwa iyo. Ingatuka mambo wangu. Cherechedza imweya wa Kristu. Muna David. Muregei akadaro. Nekuti ishe. Vamuudza kuti andituke. Mazvibata here? Izvozvo. Muregei akadaro. Ishe vamuudza kuti anditukirire.
Instead today we don't get up our fist and fight him. Chop his head off. Yeah, get him out. He don't belong to us.
Pane kudaro. Nasi. Tinoda kusimudza zvibakera zvedu. Uye tomurwisa. Munoona. Todemura musoro wake. Hongu. Muburitsei, hasi wedu.
Let him alone. The Lord has told him to curse me. That little cripple run along there throwing dirt on David.
Muregei akadaro. Ishe vamuudza kuti anditukirire. Chirema chiya chidiki. Chichimhanya, chichitevera ipapo. Chichikandira mavhu kuna David.
That's what they do today on the Spirit of Christ. They're a bunch of holy rollers. But they're a bunch of this. There's nothing to them.
Ndizvo zvavanoita nhasi pamweya waKristu. Ivo iboka revaumburuki vatsvene. Handiti, ivo iboka reizvi. Hapana chiripo kwavari.
There's nothing to divine healing. There's no such a thing as angels. There's no such a thing as prophets. All those things, the days of miracles is past. Throw a dirt, but let them on!
Hapana chiripo pakupodza kwamwari. Hakuna chinhu chakadaro chakaita sengirozi. Hakuna chinhu chakadaro chakaita sevaprofita. Zvinhu zvose izvozvo. Mazuva ezvishamiso akapfuura. Vachikanda mavhu. Asi varegei vakadaro.
But when David returned in power. Hallelujah. When he come back as full king of Israel. Don't worry. This Jesus whose spirit we have today, acting his part out, will return again in a physical body. The second time in glory and power and majesty.
Hallelujah.
Asi, David, paka dzoka musimba. Hallelujah. Paka dzoka samambo akazara weIsraeli. Regai kunetseka. Jesu uyu. Uyo mweya wake watinawo nhasi. Akaita chikamu chake. Acha dzoka zvekare. Ari mumutumbi. Unobatika. Kechipiri. Mukubwinya, musimba, nemuhutongi.
That little dirt thrower fell on his face and begged for mercy. So let him alone. The Spirit of Christ in us. Don't excommunicate him. Let's remember that all these things has got to come to pass. We've got one thing to do, move on.
Mukandi wemavuya, mudiki. Akawira pachiso chake. We, akakumbira tsitsi. Muregei akadaro. Mweya wa Kristu, matiri. Regei kumudzinga. Ngatirangarirei kuti zvinhu zvese izvi zvinofanira kuitika. Tine chinhu chimwe chete chokuita. Kufambira mberi.
God promised that he'd make everything work together for good to them that love him. Let's keep the discernment of the Spirit. Keep the objective right.
Mwari vakavimbisa kuti. Ivo, vaizoita kuti zvinhu zvose zvishande pamwe chete mukunaka. Kune avo, vanovada. Ngatichengetei kunzvera mweya. Tochengetedza chinangwa chacho chakarurama.
We're here to serve God. Each one, fellowshipping, going along and serving God. If the man's got the wrong kind of an objective, then what will happen? See?
Tiri pano kuzoshumira Mwari. Mumwe nemumwe tichiwadzana, tichienda pamwe chete, uye tichishumira Mwari. Kana munhu aine mhando yakatsveyama yechinangwa. Zvadaro, chii chichaitika? Maona.
Now, we find out that the Spirit of God was in him. All the old prophets spoke of him.
Zino, tinoona kuti mweya waMwari waive maari. Vaprofita vese vekare vakataura nezvake.
All the spirits in potion, every little potion, wasn't glorifying itself, true prophets. All the true prophets was manifesting him, speaking of him. And everything they said was fulfilled in him.
Mweya yose, muchikamu, chikamu chidiki, chega chega, chakange chisiri kuzvirumbidza pache zvacho. Vaprofita vechokwadi. Vaprofita vese vechokwadi, vairatidza iye, vachitaura nezvake. Uye zvinhu zvese, zvavakataura, zvakazadzikiswa maari.
Showed it was the Spirit of God in them. It was fulfilled. What was it? God speaking of himself. See? God manifesting himself through these prophets.
Zvakaratidza kuti waiva mweya waMwari mavari. Zvakazadzikiswa. Chaiva chii ichocho? Mwari vachitaura nezvavo pachavo. Maona. Mwari vachizviratidza pachavo kuburikidza nevaprofita ava.
Not taking glory, who will be the next president, who will be this, and hit you on the head. Tell us who hit you and we'll believe you. That isn't it. It's something to manifest God.
Kweta kutora mbiri, ndiani achave mutunga miriri, we nyika anotevera, uye ndiani achava izi, uye, vokurova pamsoro, tiudze kuti, ndiani akurova, zino, tinozo kutenda, handizo izozo, ndechima chinu, chekuratidza Mwari.
It isn't something to make Brother Weathers here or Brother Shores or Brother so-and-so out there a great man, make him a greater than the rest of the men of his group, make him the greatest man in Phoenix.
Achisi chimwe chinhu chekuita hama, Weathers pano, kana kuti hama Shores, kana kuti hama ningi ningi kunze uku, munhu mukuru. Uye kuvaita mukuru pane vamwe, varume vese, veboka ravo. Kuvaita munhu mukuru kupinda, vese mu Phoenix.
It isn't to make William Branham something great, but what is to do? It isn't to make Oral Roberts something great, Billy Graham something great, but it's our hearts. We're trying to achieve something for the kingdom of God. It's manifesting God.
Achisi chekuita William Branham, chimwe chinhu chikuru, asi chii chazvinofanira kuita. Achisi chekuita Oral Roberts, chimwe chinhu chikuru, Billy Graham, chimwe chinhu chikuru, asi ndiyo moyo. Tiri kuedza kuti, tibudirire, pane chimwe chinhu kuitira umambo waMwari, ndiko kuratidza Mwari.
All gifts and things doesn't make one greater than the other. It just makes us all working together for the perfection of the body to bring us together as one people, as a people of God.
Zvipo zvese nezvinhu hazviita kuti mumwe ave mukuru kupfuura mumwe. Zvinongoita kuti isu tese tishande pamwe chete kuitira kukwaniswa kwemutumbi kuti unza pamwe chete sevanhu vamwe sevanhu vamwari.
But when you see them going contrary, don't curse them. Just let them alone. Somebody has to do it. But wait till Jesus comes in power.
Asi kana ukavaona vachiita zvinopesana, rega kuvatuka. Ingova rega vakadaro. Mumwe munhu anofanira kuzviita. Asi mirira kusvikira Jesu auya musimba.
Now we see all those prophets speaking. Every one of them was glorifying God in the coming Messiah. And when they got in the Spirit, they acted and spoke and lived the life out just like the Messiah did.
Zvino tinoona vaprofita vese ivavo vachitaura. Mumwe nemumwe wavo achikudza Mwari naMesiya aiuya. Uye pavakapinda mumweya, vakaita pamwe nokutaura. Uye nekurarama upenyu sezvakangoitwa naMesiya.
If it did that side the cross, speaking of his coming, how much more will it after his coming? Will put the Spirit of the Messiah in the church to act, do, work, and live like the Messiah.
Amen.
It's the Spirit of God.
Kana zvakadaro kudivi iroro remuchinjikwa vachitaura nezvekuuya kwake. Ko, zvinozoita zvakawanda zvakadini mushure mekuuya kwake. Zvichaisa mweya waMesiya muchechi kuti ubate, uite, ushande, uye worarama saMesiya. Iwoyo mweya waMwari.
Discern that spirit. See whether it is of God or not. See whether it acts like him.
Nzvera mweya iwoyo uone kana uri waMwari kana kwete. Ona kana iwo uchizvibata saye.
See if your emotions, if somebody kicks up something against you and throws dirt upon your life when you know you're as innocent as you can be, and you know that you've got the Spirit of God, don't try to separate yourself.
Ona kana manzwiro ako kana mumwe munhu akakunenera imwe nyaya uye ukandira mavhu paupenyu wako, apo uchiziva kuti hauna kana mhosva sezvaunogona kuve, uye uchiziva kuti une mweya waMwari, usaedze kuzvipatsanura pachako.
Don't try to act mean towards him. Don't curse him. Just walk on, knowing God did that to give you a test to see how you take it. He'll have to come to it anyhow.
Usaedze kuzovaitira zvine utsinye. Rega kuvatuka. Ingofamba uchienda uchiziva kuti Mwari vakazviita kuti vakupe muedzo kuti vaone kuti waizozvitora sei. Ivo vanofanira kuya kwazviri zvakadaro.
As I said the other day, I believe it, Brother Fuller's church, the bicycle rider in Canada. Well, all of them thought they could outride this boy, this little old sissy. And he's the only one who couldn't ride without holding the handlebars.
Sekutaura kwandakaita rimwe zuva, ndinotenda muchechi yaMafula, nezvemutyairi webhasikoro muCanada. Saka vese zvavo vaifunga kuti vanogona kukunda mukomana uyu pakutyaira. Aingova mukomana mudiki wekare, anenge musikana, uye ndiye ega akanga asingakwanise kutyaira asina kubata handuru.
I'm glad I like to be one of those handlebar riders. Take a hold of both sides of the cross and say, nothing in my arms I bring. Let me hold to the cross, Lord. I have no intellectuals. I have nothing. Let me just hold here. Look way out yonder.
Dinofara kuti, dinoda kuve mumwe, wevachikairi vekari. Vanobata handuru, ndobata mativi. Ese maviri emuchinjikwa, uye ndoti, hapana, chiri maoko angu, chandinounza. Rega ndibatirire pamuchinjikwa Ishe. Handina njere, handina kana chinhu. Regai ndingobata pano ndotarisa mhiri uko.
And they had a 12-inch plank to ride for a city block to get a $100 Schwinn bicycle.
Uye vave nepuranga rakapamhama mainji gumi nemaviri rekuti vatyaire kwebhuroko reguta kuti vawane bhasikoro reShwinn rinoita zana remadhora.
All those boys you could ride without holding, go downtown, get their mother's groceries and come back without even touching the handlebars, they every one begin to look. They wasn't used to holding to the handlebars and they fell off.
Vakomana vose ivavo, avo, vaikwanisa kutyaira, vasina kubata, vachienda pakati peguta uye, vanotora magirosari, amai vavo, uye, vodzoka, vasina kana kubata handuru. Ivo, mumwe nemumwe wavo, vakatanga kutarisa. Vakanga vasina kujaira kubata pa handuru. Zvino, vakawira pasi.
But this little old boy got on there and helped the handlebars and rode it to the end. They asked him, so, how did you do it?
Asi uyu mukomana mudiki wekare. Akakwira ipapo. Ndokubata handuru uye. Akarichikaira kusvika kumagumo. Ivo vakamuvhunza vakati, ko, wazviita sei?
He says, here's where you make your mistake, fellas. You're all better riders than I am. But you were looking here. And said it made you nervous to see what...
Iye akati, hepano, pane kukanganisa kwenyu machinda. Mese muri vachikairi vari nani kupfuura zvandiri. Asi, manga muchitarisa pano apa. Uye akati, zvakuitai kuti, muhute hute, kuona kuti.
You was trying to balance yourself and you fell off. Said, I never looked here at all. I watched the end. And kept steady.
Manga mucheedza. Kuzvidzika misa pachenyu. Zvino, mavamawa. Akati, ini, handina kumbotarisa pano apa. Zvachose, ndatarisa magumo, ndikaramba ndakadzikama.
That's what we're to do. Don't look at these little things now. Did this one do this or that one do that? Watch the end and keep steady. Christ is coming. Watch the end. Just keep steady.
Ndizvo zvatinofanira kuita. Regai kutarisa kuzvinhu. Zvidiki izvi zvino. Ko, uyu. Akaita izvi. Here kana kuti, uyo. Akaita izvi. Tarisa kumagumo. Uye, woramba wakadzikama. Kristu, ari kuuya. Tarisa kumagumo. Ingoramba wakadzikama.
Don't notice what's going on now. Watch what's going to go on out yonder. At the end time, when we're going to have to stand and give an account for our lives.
Rega kucherechedza zviri kuitika zvino. Tarisa izvo, zvichaitika mhiri uko, panguva yekupedzisira. Apo, patichazofanira kumira, uye toparondedzero, pamusoro peupenyu hwedu.
David wasn't watching that little old Benjamite throw dirt on him. He's crippled anyhow. He never noticed him. He wouldn't even let the guard cut his head off. Let him alone. God told him to do that. God told him to curse me. Let him alone.
David, akanga asiri kutarisa. Wekwa Benjamin uya, mudiki. Achikanda mavhu pari. Iye aiva akaremara. Zvakadaro. Hana kumbomucherechedza. Hana kana. Kumbotendera. Kunyangwe murindi kuti. Agure musoro wake. Akati. Muregei akadaro. Mwari vamuudza kuti. Aite izvozvo. Mwari vakamuudza kuti. Andi tukirire. Muregei akadaro.
Or David knew that someday he was returning in power. That Benjamin would have his time.
Nekuti David, aiziva kuti, rimwe zuva, akanga achizodzoka, musimba. MuBenjamin iyeye, aizova nenguva yake.
Yes, that's it. The church will rise in triumph. I was just sent to pray for his sick children anyhow. That's all I can do. Wherever they are and what church they are, it makes me no difference.
Hongu, ndizvozvo. Church ichasimuka mukukunda. Ndakatotumwa kuzonamatira vana vake vanorwara. Zvakadaro. Ndizvozvoga zvatinogona kuita. Chero kupi zvako kwavari uye nechechi ipi yavari. Hazvina mutsauko wazvinondiita.
I'm trying to pray for his sick children. Trying to manifest the gift for his glory. That's the reason I never did belong to anything.
Ndiri kuedza kunamatira vana vake vanorwara. Kuedza kuratidza chipo. Kuitira kubwinya kwake. Ndicho chikonzero ndisina kumbova nhengo. Ichero chinhu.
Now remember, that's all right. See, I'm not saying that now. I want you to get me clear. And I believe that God's got Christians in every church. His children.
Zvino, rangarirai. Izvozvo, zvakanaka. Munoona. Handisi kutaura izvozvo zvino. Ndinoda kuti mundinzwe zvakanaka kuti ndinotenda kuti Mwari vane maKristu muchechi imwe neimwe vana vavo.
He's never questioned me on that. I just sent to pray for the children and to do these things and to manifest him.
Havana kumbondibvunza. Pane izvozvo. Ini ndakangotumwa kuzonamatira vana. Uye, nekuzoita zvinhu izvi. Uye, nekumuratidza.
Now you see Jesus and these prophets, everything that they spoke of had to be true, for it was the power of God in them God himself speaking through them of his own self coming to his own glory.
Zvino munoona Jesu nevaprofita ava. Zvino zvese zvavakataura nezvazvo zvaifanira kuva chokwadi. Nekuti raive simba ramwari mavari. Mwari pachavo vachitaura kubudikidza nemavari pamusoro pezvavo pachavo. Vachiuya pane kubwinya kwavo pachavo.
Who's president? Who's are we going to have enough rain this year? I don't mean nothing.
Ndiani mutungamiri wenyika? Ndiani ari kuzova? Ari kuzova? Tiri kuzova nemvura? Yakakwana gore rino? Izvozvo hazvireve chinhu.
Something to the glory of God, something to set the church in order, something for the power of God, not to make yourself a name, but to make the glory of God manifested.
Chimwe chinhu chinopa kubwinya kuna Mwari. Chimwe chinhu chekuisa chechi muhurongwa. Chimwe chinhu kuitira simba raMwari. Kwete iwe kuzvigadzirira zita asi kuita kuti kubwinya kwaMwari kuratidzwe.
Now, we notice that all those prophets and all they said about him, everything come to true because he was the theme of the Old Testament.
Zvino tinocherechedza kuti vaprofita vese ivavo nezvese zvavakataura pamusoro pake, zvinhu zvese zvakasvika pakuzadzikiswa, nekuti ndiye aive dingindira retestamende yekare.
Jesus, the Messiah, coming Messiah, was what every prophet looked from Adam to Malachi. Every prophet spoke of the coming of the Lord.
Jesu, Messiah aiuya. Aiva izvo zvaitarisirwa nemuprofita wese kubva. Kubva kuna Adam, kusvika kuna Maraki. Muprofita wese akataura nezvekuuya kwaShe.
Each one put his part in because he was anointed of God. That's all he could speak of.
Mumwe nemumwe akaisa chikamu chake mazviri. Nekuti aive akazodzwa naMwari. Ndizvo zvoga zvaikwanisa kutaura nezvazvo.
Now, wish we had more time on it. But watch, everything that they said come to pass. Looky here, let's just take some of the things that the prophet said.
Zvino, ndinoshuva kuti daitanga tiine nguva yakawanda pazviri. Asi tarisai, zvinhu zvese zvavakataura zvakaitika. Tarisai pano, ngatitorei zvimwe zvezvinhu zvakataurwa nevaprofita vacho.
A virgin shall conceive and bear a child. Did it happen? Sure. His name shall be called Emmanuel. Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father.
Mandara, ichava nemimba. Uye, igobereka mwana. Zvakaitika here? Chokwadi. Zita rake richanzi Emmanuel, muchinda werugare. Mwari, vane masimba. Baba vokusingaperi.
That's what he was. Exactly. The Everlasting Father. No man should be called Father on this earth, but God is your Father.
Ndizvo zvaakange ari. Chaizvo izvo. Baba vekusingaperi. Hakuna mumwe munhu achadainzwa kunzi baba panyika pano asi Mwari ndivo baba vako.
All right. Now let's see again. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace upon him with his stripes we were healed.
Zvakanaka. Zvino regai tione zvekare. Iye akakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu. Akakuvadzwa nekuda kwekusarurama kwedu. Kurohwa kwakati vigira rugare rwedu kwaiva pari uye namavanga ake takaporeswa.
Pilate's judgment hall, while the very man having his back lanced like that with a cat of nine tail whip didn't realize that the scripture said it would be that way. They didn't have discernment of spirit.
Imba yekutonga ya Pirato apo iye murume wacho aine musana wake wakabvarurwa saizvozvo nechiwepo chemiswe mipfumbamwe. Havana kuziva kuti magwaro akati zvaizovesa izvozvo. Vakange vasina kunzvera kwemweya.
Those priests who said away with him, away with him. And on the cross, when they shot out their lips and things like that, when he heard him crying, my God, why has thou forsaken me? They didn't have discernment.
Vaprisita ivavo vakati kure nai, kure nai. Uye pamuchinjikwa. Pavakataura zvakashata nemiromo yavo uye nezvinhu zvakadaro. Pavakamunzwa achichema Mwari wangu, ko, mandisi ireiko. Vakanga vasina kunzvera.
They couldn't discern the spirit. That's what David was speaking of in the 22nd Psalm. They shot out their lip not knowing they were doing it, just the same as that Benjamite did to David.
Munoona, havana kukwanisa kunzvera mweya. Ndizvo zvaitaurwa nezvazvona David, mupisarema 22. Vakataura zvisina kunaka nemuromo wavo, vasingazive kuti vakanga vachizviita. Zvinongova zvimwe chete sezvakaitwa nemuBenjamin uya kuna David.
See, he thought David was all wrong because he didn't agree with him on his principles of running his kingdom. He didn't understand that it was the Spirit of God in David doing it.
Munoona, iye aifunga kuti David aive akatsveyama mune zvose nekuti akanga asingawirirani naye pamaitiro emabatiro ehumambo hwake. Akanga asinganzwisise kuti waive mweya waMwari muna David waizviita.
That's where we must discern today. The spirit of the man. What's he trying to do? What's he getting at? Not what group he belongs to or what this, that, or the other.
Ndipo apo patinofanira kunzvera nhasi mweya wemunhu. Chii chaari kuedza kuita? Chii chaari kumboita? Kwete kuti ndewe boka ripi kana kuti chii ichi icho kana chimwewo.
Whether he's a white man, black man, yellow man, or whatever he is, let's see what he's trying to achieve and take that. See what he's trying to do for the kingdom of God. If he's got odd ideas to ours, that's perfectly all right. If he's trying to achieve something for the kingdom of God, discern that in him.
Kunyangwe ari munhu wechichena, munhu wechitema, munhu weyero, kana chero zvari. Ngatione izvo zvari kuedza kuti abudirire pazviri. Uye totora izvozvo, tona zvari kuedza kuita. Kuitira umambo waMwari. Iye, ane pfungwa. Dzisinganzwisisiki kune dzedu. Izvozvo, zvakanaka. Chaizvo kana, iye ari kuedza kuti. Abudirire pane chimwe chinhu kuitira umambo waMwari. Nzverai izvozvo maari.
If he's wrong and true in heart, God will bring him around to the truth of the thing after a while. Let him alone. Let him alone. See what he's trying to do.
Kana ari mukukanganisa, uye, ari wechokwadi mumoyo. Mwari, vachamuunza kune chokwadi. Chechinhu chacho, mushure mechinguva. Murege yakadaro. Une izvo zvaari kuedza kuita.
Now we see here. Then we find out in his death, when he died at the cross and crying, all the things the prophets spoke of him, they pierced my hands and my feet. There it was fulfilled.
Zvino tinoona pano, zvadaro tinoona kuti mune rufu rwake paakafa pamuchinjikwa uye achichema zvinhu zvose zvakataurwa nevaprofita nezvake. Vakabvora maoko angu netsoka dzangu. Ipapo zvakazadziswa.
The prophets was right. They thought it was themselves or cried like it was themselves, but it was manifested in the cross.
Vaprofita vakataura chokwadi. Vaifunga kuti vaive vari ivo pachavo kana kuti vaichema sekunge vaive vari ivo pachavo, asi zvakaratidzwa pamuchinjikwa.
He was numbered with the transgressors. That's what he was done. He was with the transgressors. In his death he made his burial with the rich. He did. He was buried in a rich man's grave.
Iye akaverengerwa pamwe chete nevadariki. Ndizvo zvakaitwa. Akange ari pamwe nevadariki murufu rwake. Akave nekuvigwa kwake pamwe nevapfumi. Iye akadaro akavigwa muguva remurume aive mupfumi.
I will not leave his soul. He will not leave my soul, said David. The Spirit of God in David speaking out. He will not leave my soul in hell, neither will he suffer his Holy One to see corruption, like as if David would be the Holy One.
Handizosiya mweya wake. Ivo, havazosiya mweya wangu. Akadaro David. Mweya waMwari, uri muna David uchitaura. Ivo, havazosiya mweya wangu, uri mugehena. Kana ivo kutendera iye mutsvene wavo, kuti aone kuora. Sekunge David, ndiye aizove iye mutsvene wacho.
Wasn't David, it was the Spirit of God in David crying out. See the Spirit of God in the man crying out.
Akange asiri David, waive mweya wamwari muna David waidanidzira. Munoona mweya wamwari uri mumunhu uchidanidzira.
Some of them said, listen to that old hypocrite up there. He wasn't. It was the Spirit of God in him crying out. See? The Spirit of God manifests itself. Not leave his soul in hell, neither will it suffer my Holy One to see corruption.
Vamwe vavo vakati, tererai kune munyengeri uya, wekare kumusoro uko. Akange asiri. Waive mweya wamwari, waiva maari. Waidanidzira. Munoona, mweya wamwari, unozviratidza pachawo. Anga siye mweya wake, uri mugehena kana iwo kutendera iye mutsvene wangu kuti aone kuora.
Now, brethren, in closing, may I say this. Our time gets away. But look, may I say this in closing with these scriptures here.
Zvino hama, mukuvhara, rega nditaure izvi. Nguva yedu iri kupera. Asi tarisai, rega nditaure izvi mukuvhara. Nemagwaro aya pano.
Let's see, if a man, that all the Old Testament theme was about him, all the holy prophets anointed with God's Spirit, if all that and everything that they said was fulfilled to the letter exactly in him, surely that great person called the Son of God ought to know how to set up the New Testament church.
Ngationei kana munhu wekuti dingindira retestamende yese yekare raitaura nezvake. Vaprofita vese vatsvene vakazodzwa nemweya wamwari kana zvese izvozvo nezvinhu zvose zvavakataura zvakazadziswa maari chaizvo izvo sekunyorwa kwazvakaitwa zvechokwadi munhu mukuru iyeye anonzi mwanakomana wamwari anofanira kuziva kuti anoumba sei church yetestamende itsva.
Don't you believe that? He ought to have a conception to know how to set up the New Testament church.
Hamuzvitende izvozvo here? Iye anofanira kuva nenjere dzekuziva kuti anoumba sei church yetestamende itsva.
The first thing I want to call to your attention over here in Matthew 16th chapter, that when he is speaking there, when he come down was talking to the disciples, he said, who does man say I, the Son of Man, am?
Chinhu chekutanga chandiri kuda kukuzivisai. Nechemuno muna Mateo chitsauko 16 kutikana ari kutaura ipapo apo paakaburuka uye achitaura kune vadzidzi iye akati ko vanhu vanoti ini mwanakomana wemunhu ndini ani.
And they said, some say you're Elias and some say you're so and so and some say you're so and so and like that. Different one. He said, but who do you say that I am?
Uye ivo vakati, vamwe vanoti, ndimi Eria. Uye vamwe vanoti, ndimi ningi ningi. Uye vamwe vanoti, ndimi ningi ningi. Uye saizvozvo. Vakasiyana siyana. Iye akati, asi imi, munoti ndini ani.
And Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. He said, blessed art thou, Simon, son of Jonas, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father, which is in heaven, has revealed this to you.
Zvino Petro akati, ndimi Kristu, mwanakomana wamwari mupenyu. Iye akati, wakaropafadzwa iwe Simoni, mwanakomana waJonas, nekuti nyama neropa hazvina kukuzarurira izvi. Asi, baba vangu, vari kudenga, vazarura izvi kwauri.
And I say unto thee, thou art Simon. Our Peter, and upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Now there we're speaking of the church.
Uye ndinoti kwauri, ndiwe Simoni, kana kuti Petro. Uye pamusoro pedombo iri, ndichavaka chechi yangu. Uye masuo eGehena haangaikunde. Zvino ipapo, tiri kutaura nezvechechi.
Now watch closely, and if I'm wrong, God forgive me and you forgive me.
Zvino nyatsotarisisai, uye kana ndiri kukanganisa, Mwari vandiregerere, uye imi mundiregerere.
Now the Catholic Church says that was a stone laying there. Peter. And upon Peter he built the church. Now we know that that's wrong. We Protestants disagree with it.
Zvino, church yekatorike inotaura kuti, rakanga riri dombo, rakanga rakarara ipapo. Petro. Uye, pamusoro pa Petro, akavakira chechi. Zviri tinoziva kuti izvozvo zvakatsveyama. Isu maprotestant hatibvumirani nazvo.
But we Protestants says it was himself that he built himself a church upon himself. But if you'll notice, I want to disagree with that friendly. It wasn't that. It was upon the spiritual revelation of himself.
Asi isu maprotestant tinoti paye paari pachake apo iye akazvivakira church paari pachake asi kana mukacherechedza ndinoda kupesana na izvozvo muushamwari zvakanga zvisiri izvozvo pakanga pari pamusoro chizaruro chepamweya chake pachake maona
flesh and blood you never learn this in a seminary as good as they are you never learn this by some church creed as good as it is it's all right but flesh and blood has not revealed this to you
nyama neropa iwe haudo kumbobvira wakadzidza izvi museminari kunyangwe akanaka zvavo saizvozvo haudo kumbobvira wakadzidza izvi neimwe dzidziso yechurch kunyangwe yakanaka zvayo saizvozvo izvi zvakanaka asi nyama neropa hazvina kuzarura izvi kwauri.
It's not an intellectual conception of how you make your speech, how you must bow yourself, how what great thing you must do here on earth. That isn't what it is.
Hakusi kumwe kunzwisisa kwenjere kwekuti unozotaura sei mashoko ako kuti unofanira kuzvikotamisa sei pachako kuti sei kana kuti chinhu chakakura kwazvo chaunofanira kuita pano panyika handizvo zvacho zvazviri.
It isn't build a great thing or do a great thing. What it is a revelation of the Word of God. He was the Word.
Hakusi kuvaka chinhu chikuru kana kuita chinhu chikuru. Zvazviri, chizaruro cheshoko raMwari. Iye aive shoko.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made manifest and dwelt among us. That was a revelation of the Word of God.
Pakutanga kwakanga kuine shoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari, uye shoko rakaratidzwa rikagara pakati pedu, iye aiva, ichocho chaiva chizaruro cheshoko raMwari.
The Spirit in Peter, revealing by spiritual revelation that he was the Son of God made manifest. The God of glory manifesting the glory of God upon this rock. Spiritual revelation of the word. I'll build my church.
Mweya muna Petro, uchizarura, nechizaruro chepamweya, chekuti, iye, aiva mwana komana wa Mwari, akaratidzwa. Mwari vekubwinya, vachiratidza kubwinya kwa Mwari. Pamusoro pedombo iri, chizaruro, chepamweya cheshoko. Ndichavakira chechi yangu.
Why? If them prophets was under God, speaking by the Holy Spirit that was the Son of God, the same Spirit on this side reveals right back the same thing. You see it?
Sei, kana ivo vaprofita, vaive pasi, pamwari, vachitaura kuburikidza nemweya mutsvene kuti, iyeye, aiva mwanakomana waMwari. Mweya mumwe chete, kudivi rino, unozarura, zvekare chinhu chimwe chete. Munozviona here?
Flesh and blood, you can't learn it in a seminary. You learn get your DD and your PhD and LD, or them's all right. Wish I had it. That's right, but still, that's not it. You don't have to have it, yet it's good to have it.
Nyama neropa, haukwanisa kuzvidzidza museminari. Iwe, unodzidza ako, unowana DD rako, ne PhD rako, ne LD, kana kuti, izvozvo, zvakanaka. Ndinoshuva dai ndaiveo nao. Ndizvozvo asi zvakadaro. Handizvo zvacho. Hausungirwe kuva nazvo. Asi zvakanaka kuva nazvo.
You can be this plus. But if you have to rub out the plus, take this. This is that. If this ain't that, let me have this anyhow. I want this. This.
Unogona kuva ichi. Nezvimwezve, asi, kana uchifanira kubvisa. Nezvimwezve, Tora izi. Izi. Ndizo zviya. Kana izi. Zvisiri zviya. Regai ndive neizi. Zvakadaro. Ndinoda izi. Izi.
Flesh and blood has not revealed this to you. You never learn it through the educational line. You never learn it through denominational lines.
Nyama neropa. Hazvina kuzarura izvi kwauri. Hauna kumbozvidzidza kuburikidza negwara redzidzo. Hauna kumbozvidzidza kuburikidza negwara remasangano.
They're fine. Education denomination is fine. That's part of it. But people are laying too much to that and they're leaving the spiritual discernment.
Amen.
See?
Iwo akanaka. Dzidzo. Sangano rakanaka. Ichocho. Chikamu charo. Asi vanhu vari kutsamira zvakanyanyisa kune izvozvo. Uye. Vari kusiya. Kunzvera. Kwepamweya. Maona.
Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has revealed this to you. And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Will never be able to prevail, so they would be against it.
Nyama neropa, hazvina kuzarura izvi kwauri. Asi baba vangu vari kudenga, ndivo vazarura izvi kwauri. Uye, pamusoro pedombo iri, ndichavaka chechi yangu, uye masuo eGehena, haanga ikunde, hatombofa, akakwanisa kukunda. Zvakaratidza kuti, aizonge, achirwisana nayo.
Now watch and see where the gates of hell is against. It ain't against the denomination. The government recognizes that. It is. The world recognizes our denominations, all of them.
Zvino tarisai muone kuti masuo eGehena ari kupikisana nei. Haasi kurwisana nesangano. Hurumende inoricherechedza iroro. Haisi nyika inocherechedza masangano edu ese zvawo.
We have the rights. Each one of us is American citizens. We have the rights of denomination, which is fine. We appreciate that. But that's not what the gates of hell is against.
Tine kodzero, mumwe nemumwe wedu. Sevagari vemuAmerica. Tine kodzero dzekuva. Nesangano. Zvinova zvakanaka. Tinozvitenda izvozvo. Asi, handizvo. Zviri kurwiswa. Nemasuo eGehena.
It's against the spiritual revelation of Christ being here now, the same yesterday, today, and forever. That's what it's against. The gates of hell shall be against it, but it shall never prevail.
Iyo, ari kurwisana nechizaruro chepamweya chokuti Kristu ari pano zvino mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi ndizvo zvaari kurwisa. Masuo eGehena achange achirwisana nayo, asi iwo hambofa akakunda.
There you are. Spiritual discernment. Regardless of who it is, it's my brother, as long as he's trying to achieve the same purpose that I'm working for.
Hezvo kaizvo, kunzvera kwepamweya. Zvisinei nekuti ndiani, ihama yangu chero bedzi ari kuedza kuzadzisa chinangwa chimwe chete icho chandiri kushandira.
Let him be prophet, let him be pastor, let him be deacon, let him be so-and-so, let God honor him this way, that way, whatever it is, dishonor me, whatever he wants to do, but yet that's my brother!
Angave ari muprofita, angave ari mufudzi, angave ari mudikoni, angave ari ningi ningi. Regai Mwari, vamukudzi nenzira iyi, nenzira iyo, chero zvazviri, kundizvidza, chero chipi zvacho, chaanoda kuita, asi, zvakadaro. Ihama yangu.
We're working for the same thing. We're sending all of our works into the same kingdom yonder. He's working for the same thing I am. Spiritual discernment. Spiritual revelation of God.
Tiri kushandira chinhu chimwe chete. Tiri kutumira edu. Edu mabasa edu. Ese kupinda muumambo. Umwe chete. Miri uko. Iye. Ari kushandira chinhu chimwe chete. Chandiri kuita. Kunzera. Pamweya. Chizaruro chepamweya. Changwari.
Look here, if you want Jesus, I preached the other night somewhere, maybe down there. It wasn't so from the beginning. We have to go back to the beginning to find our text now for just a moment.
Tarisa pano, kana, uchida kunge. Jesu, ndakaparidza humwe usiku, pane imwe nzvimbo. Zvichida zasi uko. Zvakange zvisina kudaro kubva pamavambo. Tinofanira kudzokera kumavambo kuti tiwane chidzidzo chedu zvino. Zvingangoita kwechinguvana.
At the beginning there was Cain, intellectual. Built a fine church. We would say made a fine altar. Offered up a sacrifice. Prayed, sincere, gave thanks, paid his tithes. Everything just as religious as Abel was.
Pakutanga, kwaive naKaini. Wezvenjere, akavaka chechi yakanaka, tingadaro. Akagadzira aritari yakanaka. Akapirisa chibayiro. Akanamata. Akaperera. Akapa kutenda. Akabhadhara chegumi chake. Zvinhu zvese zvichingova. Zvekunamata sezvaiva Abheri.
But Abel, there was no Bible in them days, but by spiritual revelation, he seen that it wasn't fruits of the field that caused us to sin. It wasn't apples that they eat.
Asi Abheri, kwakanga kusina Bhaibheri mumazuva iwayo. Asi kuburikidza nechizaruro chemweya iye akaona kuti yakanga isiri michero yemumunda. Yakatikonzera kuti titadze. Akanga asiri maapurosi ayo havakadya.
See, it wasn't apples. Revelation told him that. And it wasn't the fruits that caused him to come out of there. It was life. The separation of life. So he went and got a lamb and offered it in his stead by faith, which is spiritual revelation. Amen.
Thank God.
Munoona, aive asiri maapurosi, chizaruro, chakamuudza izvozvo. Uye, yakanga isiri michero. Yakamukonzera kuti abude kubva imomo. Waive hupenyu, kupatsanurwa kwehupenyu. Saka iye akaenda, akanotora gwayana, akaripirisa panzvimbo yake nekutenda. Chinova chizaruro, chepamweya. Amen.
The revelation of God. Spiritual revelation, it was revealed to him. It isn't a fruit. It isn't apples. It isn't peaches, plums, and pears. It was a separation of life.
Yes.
So he went and got a life and offered it instead of fruits.
Chizaruro chamwari, chizaruro chepamweya, icho, chakazarurirwa kwaari. Hausi muchero, hasi maapros, hasi mapichis, mapuramu, nema pear. Kwakanga kuri kupatsanurwa kwehupenyu. Saka iye akaenda akanotora hupenyu. Akahupirisa panzvimbo yemichero.
Fruits is what you, your works are your own hands. What you do there, I'll go and build this, I'll go do this, I'll support that, that's good. He had an altar just the same as the other, and both of them had altars, that was good.
Michero, ndeiyo iwe. Mabasa emaoko ako, pachako, zvaunoita uko. Ini ndichaenda uye, ndovaka ichi. Ndichaenda, ndonoita ichi. Ndichatsigira icho. Izvozvo zvakanaka. Iye aive nearitari. Sezvakanga zvakangoitwawo nemumwe wacho. Vose vari vaviri vaive nemaaritari. Izvozvo zvaive zvakanaka.
But it was a spiritual revealed truth of the thing where the Spirit of God revealed it. And upon that rock, the rock that Christ died on, the rock of ages, upon the rock that Abel's lamb died on.
Asi, chaive chokwadi, chakazarurwa pamweya, chechinhu chacho, nekuti mweya waMwari, wakachizarura, uye pamusoro pedombo iroro, dombo iro Kristu raakafira pariri, dombo rebazera, pamusoro pedombo iro, rakafira gwayana raAbheri.
That little Abel, as he put his hands upon that little lamb and its little white wool being bathed as he took a rock that didn't have a lance in that day and chopped its little neck like that and hammered it.
Uya Abheri mudiki, apo akaisa maoko ake pa gwayana riya diki. Uye, makusha aro madiki machena, achishambwa, apo iye, akatora dombo, vakanga vasina, fuma muzuva iroro. Uye, ndoku gura mutsipa waro.
And the poor little thing dying, the blood bathing his hands, and his little wool all bathed with blood, blading and crying. What did it speak of?
We, chinu chidik, chinonzwisa urombo chichifa, ropa. Richigeza maoko ake, we makushe aro madiki, ose, akashambwa ni ropa. Richirira, pamwene kuchema, zaita uranezei.
The Lamb of God some 4,000 years later spiritually revealed the church turning him down and the people called him Beelzebub. and a devil because all the prophets had spoke out.
Gwayana ramwari makore zviuru zvina akazotevera zvakazarurwa pamweya church ichimuramba uye vanhu vakabudana kuti Beelzebub uye nedimoni nekuti vaprofita vese vakange vataura.
They denied the prophets. Oh, he said, you build their sepulchers and you put them in there. You whited walls, he said to them, without spiritual discernment. Not knowing that that was the Lamb of God, that he was supposed to be that way and act that way because he was fulfilling the word of God.
Vakaramba vaprofita. Oh, iye akati, imi, munovaka makuva avo, asi ndimi makavaisa imomo, imi madziro, akaitwa machena, akataro kwavari. Vasina kunzvera kwepamweya vasingazive kuti iroro raive gwayana ramwari kuti iye aifanira kunge akaita saizvozvo uye achizvibata nenzira iyoyo nekuti akange achizadzisa shoko ramwari.
And the Holy Ghost Church today acting the way they do, doing the things they do, they're fulfilling the word of God. Hallelujah. You see?
Uye church yemweya muchene nhasi ichizvibata nenzira yavanoita vachiita zvinhu zvavanoita vari kuzadzisa shoko ramwari. Hareruya. Hamuoni here?
Peter said on the day of Pentecost, this is that. And he said, it's unto you and to your children, and them that's far off, even as many as the Lord our God shall call.
Petro akati pazuva rePentecost, izvi ndizvo zviya. Uye akati, ndezvenyu imi, nekune vana venyu, uye neavo vari kure kwazvo. Kunyangwe avo vose vachadanwa naIshe Mwari wedu.
Them same inspired prophet said the evening light would shine, there'd be a former and latter rain together, as in the days of grace.
Muprofita mumwe chete akafemerwa akati chiedza chemanheru chaizopenya paizova nemvura yekutanga neyekupedzisira pamwe chete semumazuva enyasha.
Look here, what is it? The former rain's coming over, and the latter rain is past due. Then it's lapped over, and it's together, the former and latter rain together. The Holy Spirit made manifest by the power and the resurrection of Jesus Christ.
Tarisai pano, chinombovachi, mvura dzekutanga dzichiuya, uye, mvura yekupedzisira, yatodarika nguva yayo. Zvadaro, inenge yadarika, uye, dzave pamwe chete, mvura yekutanga, Neku pedzisira pamwe chete mweya mutsvene achiratidzwa kuburikidza nesimba uye nekumuka kwa Jesu Kristu.
There you are, coming together. The farmer, God's grace, he said, as it was the days of Noah, his grace was long suffering.
Hezo kaizvo dzichiuya pamwe chete yekutanga nyasha dzaMwari akati sezvazvaive mumazuva aNoa nyasha dzake dzaive nemoyo murefu.
Here it is today, long suffering, a lap over, brings the cloud from the old days, the cloud from this day together.
He pano pazviri nhasi, moyo murefu, kudarikira. Zvinounza gore, kubva pamazuva ekare, uye negore, kubva pazuva ranhasi, pamwe chete.
The former rain run in first, the first rain we've had. Now here comes the latter rain coming over, the former rain coming over the latter rain. East and west meeting together.
Mvura yekutanga. Yakamhanya ichipinda kutanga mvura yekutanga yatakave nayo zvino hepano panouya mvura yekupedzisira ichiuya mvura yekutanga ichiuya pamusoro pemvura yekupedzisira mabvazuva nemadokero zvichisangana pamwe chete.
Both rains falling together, divine healing plus the angel of God revealing the secrets of the hearts and bringing everything to pass. Oh, look back, true born children of God would see that.
Mvura dzose dziri mbiri dzichinaya pamwe chete, kupodza kwaMwari pamwe nemutumwa waMwari achizarura zvakavanzika zvemoyo uye achiunza zvinhu zvose kuti zviitike. Oh, zvinoita sekunge vana vakaberekwa vechokwadi vaMwari vanozoziona izvozvo.
There you are, the Spirit revealing. Revelation, that's what Jesus said the church would be built upon. Well, then somebody might raise up and say, well, sure, we so-and-so, we're built upon that.
Hezo kaizo, mwea, uchizarura chizaruro. Ndizo zvakataurwa na Jesu kuti, church, yaizo vakirwa pachiri. Zvakanaka, zvadaro mumwe munhu, anogona kusimuka oti, Zvakanaka, chokwadi. Isu vana ningi ningi. Takavakirwa pane ichocho.
Let's take his word a little farther. The last commission to his church, he said, go ye into all the world and preach the gospel to every creature.
Ngatitore ishoko rake kuenda mberi zvishoma. Kutumwa kwekupedzisira kuchechi yake akati, endai munyika yose uye muparidze evangeri kuzvisikwa zvose.
All the world. How long is to last? All the world. To how many? Every creature. He that believeth and is baptized, not the church. He's a personal pronoun. He that believeth, the individual.
Pasi rose. Zvichagara nguva yakareba zvakadini. Pasi rose. Kune vangani, zvisikwa zvese. Uyo anotenda. Uye, akabhabhatidzwa. Kwete chechi. Uyo. Chisazita singwi. Uyo. Anotenda. Dunga munhu.
Is David Duplessis said about the grandchildren? There's no grandchildren in the kingdom of God. It's children.
Sekutaura kwakaitwa na David Duplessis pamusoro pevazukuru. Hakuna vazukuru muumambo hwaMwari. Vangori vana.
Your father was Pentecostal and you're just coming here to this church because he came here to the 11th in Garfield, received the Holy Ghost and it's brought you in as a grandchild. You're wrong.
Amen.
God's got to reveal himself to you.
Baba vako vaive muPentecost uye iwe uri kungouya kuno kuchechi ino nekuti iwo vakauya kuno kuna 11th na Garfield vakagamuchira mweya mutsvene vakangokuunza muno semuzukuru uri kukanganisa Mwari vanofanira kuzvizarura kwauri.
And no man can call Jesus a Christ by intellectual conceptions. No man can call Jesus a Christ because he feels sorry for his sins and comes and repent.
Uye, hapana munhu anokwanisa kudana Jesu kuti Kristu kuburikidza nezivo yenjere. Hapana munhu anokwanisa kudana Jesu kuti Kristu nekuti anonzwa urombo nekuda kwezvivi zvake uye ouya kuzotendeuka.
No man can call Jesus the Christ only by the revelation of the Holy Ghost, making it known to him upon this rock. I'll build my church and the gates of hell will never prevail against it. There's the revelation.
Hapana munhu anokwanisa kudana Jesu kuti Kristu kunze chete kwechi chizaruro. Ichocho, chemweya mutsvene uchizvizivisa kwaari. Pamusoro pedombo iri, ndichavaka chechi yangu, uye masuo eGehena haazombofi akaikunda. Hecho chizaruro.
There it is what he's built his church upon. Who did it? Peter, no. Who did it? Christ said, the revelation of God, the Holy Spirit would bring it to you. A little while, and I'll leave you, but I'll pray the Father, and he'll send you the Comforter, will bring these things to your remembrance.
Hecho ka icho. Chaka vakira church yake pachiri. Ndiana kazita. Petro, kwete. Ndiana kazita. Kristo akati, chizaruro chamwari, mweya mutsvene, waizo chiunza kwauri. Chinguwa chidiki uye ini. Ndichakusiyai. Asi, ndichanamata baba uye. Ndichakutumirai munyaradzi. Achaunza zvinhu izvi. Pakurangarira kwenyu.
Is that right? What he's doing this morning? And will what? Show you things to come. The Holy Spirit in the church in the last days.
Ndizvozvo here. Izvo. Zvaari kuita mangwanani ano. Uye, ozodini. Kukuratidza izvinhu zvichauya mweya mutsvene uri muchechi mumazuva ekupedzisira.
Now you say, brother, hallelujah, that's my church. Wait a minute. Jesus said, this will all men know you're my disciples. In St. John 13:35. This will all men know you're my disciples when you have love one for the other.
Zvino, imimoti, hama, hallelujah, iyoyo. Ndiyo chechi yangu. Mira zvishoma. Jesu akati, izvi zvichaita kuti vanhu vese vazive kuti muri vadzidzi vangu. Muna mutsvene Johani 13:35. Izvi zvichaita kuti vanhu vese vazive kuti muri vadzidzi vangu kana muine rudo mumwe kune mumwe.
The Spirit revealed truth of the kingdom of God. To come looking out to the end yonder, seeing what the prophets cried about, see what Jesus spoke about, and you're the same Holy Spirit and you're crying right back, that's right. What is it? It's spiritual revealed truth.
Chokwadi cheumambo hwaMwari huchauya chakazarurwa nemweya. Takatarisa kunze kumagumo miri uko, tichiona izo. Zvakadani dzirwa, pamusoro pazo, neva profita. Tichiona izo, zvakataurwa pamusoro pazo na Jesu. Uye pano mweya mutsvene, mumwe chete mauri, uchidani dzira zvekare. Ndizvozvo, ndizvozvo. Chii ichocho? Icho kwadi chakazarurwa pamweya.
I love my brother. Regardless of where they go to church, whether farm or ladder or no rain at all, as long as they're in the body of Christ, trying to achieve.
Ndinoda hama yangu. Zvisinei nekuti vanoenda kuchechi kupi. Kunyange ivo, vari vaiye kutanga, kana kuti, vaiye kupedzesera. Kana kuti, vasina mvura zvachose. Chero bedzi, vari mumutumbi waKristu. Vachiedza kuti vabudirire.
Not something for a certain purpose to manifest yourself on earth, but the purpose for the kingdom of God and the glory of His coming to reveal and make known His soon appearing.
Kwete chimwe chinhu, kuitira chimwe chinangwa, cheku. Cheku zviratidza pachako panyika. Asi, chinangwa, chekuitira umambo hwaMwari, nekubwinya, kwekuuya kwake, kuzarura, nekuzivisa kuuya kwake, munguva pfupi.
Now, in closing, we want to think of this. Upon this rock, I'll build my church correctly. And then we find out over in John 14:7, he said this, the works that I do shall you do also. The works that I do.
Zino, mukuvara. Tinoda kufunga, nezve izvi. Pamusoro pedombo iri, ndichavaka chechi yangu. Nemazvo, uye, zvadaro, tinoona kuti, umo muna Johani 14:7. Akataura izvi, mabasa andinoita, nemiwo muchaita, mabasa andinoita.
What kind of works did he do to make himself known? You remember about Peter, don't you? What we've been talking about, Philip, the woman at the well?
Mabasa emando ipi, akaita kuti azvizivise pachake. Unorangarira, neza Petro, hamudaro here, izvo. Zvatanga tichitaura nezvazvo, Filipi, mudzimai wepatsime.
Predicted it not to go to the Gentiles, but would be in the last days. As it said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Achifano zvitaura kuti, zvisaende kumarudzi. Asi, zvaizove mumazuva ekupedzisira. Sezvaakati, sezvazvaive mumazuva eSodoma, ndizvo zvazvichava mukuuya kwemwanakomana wemunhu.
There's a revelation written in mysteries like this to the outside world, to the world it knows nothing about. But you, precious brethren, you, precious sisters, you are not children of the darkness. You're not children of the night, but you're children of the light.
Pane chizaruro, chakanyorwa mune zvakavanzika, zvakaita seizvi. Kune nyika yekunze, kune nyika isina, zvainoziva nezvacho. Asi imi hama dzinokosha, imi hanzvadzi. Zinokosha, hamusi vana verima, hamusi vana veusiku, asi muri vana vechiedza.
Walking in the light, as he is in the light, then we have fellowship, one with another, while the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses all our sins from all of us. There you are, the servants of the Lord.
Muchifamba muchiedza, sezo iye ari muchiedza, zvadaro, tinekuyana na mumwe nemumwe, aporopara Jesu Kristu. Mwanakomana waMwari, richichenesa zvivi zvedu kubva kwatiri tose. Hezvo kaizvo, varanda vashe.
Jesus, as I quote my scripture on here, I got Mark 16. Yes, Mark 16, he said, go ye into all the world. Here's what kind of a church he set up.
Jesu, apo, ndiri kunokura gwaro rangu pano. Ndina Mariko 16, hongu. Mariko 16, iye akati, endai munyika yose, heino mando ye church, ya akagadzira.
The last commission to the church. Go ye into all the world. Preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned.
Kutumwa kwekupedzisira kuchechi. Endai munyika yose. Paridzirai vhangeri kuchisikwa chose. Uyo anotenda. Uye akabhabhatidzwa. Achaponeswa. Uyo asingatendi. Achatongwa.
Now look here, look at the spiritual discernment. He that believeth and is baptized. He never exactly say which way. But we want to fuss about that. See, the other thing, see, he that believeth and is baptized shall be saved.
Zvino tarisai pano. Tarisai, pane kunzvera kwepamweya uku. Uyo anotenda. Uye, akabhabhatidzwa. iye haana kumbotaura. Chaizo izo kuti, nenzira ipi. Asi tinoda ku, kakavara pamusoro paizvozvo, munoona. Chimwe chinhu, munoona. Uyo anotenda, uye akabhabhatidzwa, achaponeswa.
Whatever he wants to be baptized, that's up to him. If his achievements for the kingdom of God, come on, brother. We're marching on with the same spirit. If I'm wrong, then you'll tell, it'll come out that way. If you're wrong, it'll be that.
Chiro hazo zvaanoda kuti abhabhatidzwe, izvozvo zviri kwaari. Kana, kubudirira kwake, kuri kwekuitira umambo hwaMwari. Handei hama, tiri kufora tichienda, nemweya mumwe chete. Kana, ndakanganisa ipapo. Unozoziona. Zvinozobuda nenzira iyoyo. Uye kana iwe, wakanganisa. Zvichava izvozvo.
But our hearts and our motives and our objectives is for the kingdom of God, Yonder. Yonder we are. We're important to Calvary.
Asi moyo edu, nezvinangwa zvedu, nevavariro dzedu, ndezvokuitira umambo hwaMwari, miri uko kwatiri. Takanongedza kuKaruvhari.
Me and my ideas, why, I ain't got a brother likes cherry pie as well as I do, but we're brothers. See? None of them likes to hunt and fish like I do, but we're brothers. See what I mean?
Ini, nefungwa dzangu. Handit, ndine, ini handina munin'ina. Anofarira cherry pie. Sizo andino itawo ini. Asitiri hama. Maona. Hapana kana mumwe wavo, anofarira kuvhima pamwe nekuredza. Sizo andino ita. Asi tiri hama. Munoona, zvandino reva here.
I got my own ideas, but that don't make him not my brother. His father is my father. His family is my family. There you are.
Ndine pfungwa dzangu pachangu. Asi izvozvo, hazviite kuti iye arege kuva hama yangu. Baba vake ndi baba vangu. Mhuri yake imhuri yangu. Hezvo kaizvo.
The patriarchs are all different one from another, but there was one father. And they should work to one thing, and they rejected the main one in there because he was spiritual. Don't you see it, brethren? Can't you see what I'm speaking of?
Mazitateguru ose, vakange vakasiyana, mumwe kubva kune mumwe, asi paive nababa vamwe chete, uye, zvinofanira kushandira kuchinhu chimwe chete. Zvino vakaramba, akakosha wacho, imomo nekuti, aivewe mweya. Hamusi kuzviona here, hama. Hamusi kuona zvandiri kutaura, nezvazvo here.
Now, notice, and we're in closing. Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved.
Zvino cherechedzai, uye isu tiri mukuvhara. Endai pasi rose, paridzirai vangeri kuchisikwa chose. Uyo, anotenda, uye akabhabhatidzwa, achaponeswa.
And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. What is it? Spiritual revelation.
Uyo. Uye zviratidzo izvi. Zvichatevera avo vanotenda. Muzita rangu. Vachadzinga madhimoni. Vachataura nendimi itsva. Chii ichocho. Chizaruro chepamweya. Maona.
They shall speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Vachataura nendimi itsva, kana vakabata nyoka, kana kunwa zvinhu zvinouraya, hazvizovakuvadzi. Kana vakaisa maoko avo pamusoro, pevanorwara, vachapora.
That was what the new church was. That's the kind of church that Jesus Christ, this great one that all the prophets cried out would do.
Izvo ndizvo zvaiva zviri church itsva. Ndiyo mhando yechurch iyo Jesu Kristu. Uyu mukuru uya, uyo vaprofita vese vakadanidzira kuti yaizoita.
We find his spirit comes over here and predicts that his spirit in the people come right back and do the things that he did.
Tinoona kuti mweya wake unouya nechepano uye wofano taura kuti mweya wake uri muvanhu waizodzoka zve uye woita zvinhu izvo zvaakaita.
May I close in saying this? I got about a dozen more scriptures here, but we haven't got the time. See? But listen to this. May I close in saying this?
Regai ndivhare mukutaura izvi. Ndine mamwe magwaro angaite gumi nemaviri pano, asi hatina nguva yacho. Maona, asi teererai kune izvi. Regai ndivhare mukutaura izvi.
Ever true, born again prophet of the Lord, preacher, Sunday school teacher, seer, apostle, missionary. Whatever he might be, his whole heart is set And he's so filled and anointed with the Spirit of God.
Muprofita wese wechokwadi akaberekwa patsva washe. Muparidzi, mudzidzisi weSunday School, muoni, muapostora, mumissionary, chero chipi zvacho chaangave ari, moyo wake wese wakagadzikana. Uye iye akanyatsozadzwa uye nekuzodzwa nemweya waMwari.
So anointed, whatever his office is, whatever it might be to preach or to teach or to evangelize or to see visions, whatever it is, he'll do it for the kingdom of God.
Yes.
And the Spirit of God will speak right back through the man and manifest it's the kingdom of God.
Akanyatsozodzwa, chero, zvingava hofisi yake, chero, zvaingava, kuparidza, kana kudzidzisa, kana kuvangera, kana kuona zviratidzo. Chero zvip zvaingava iye anozozviitira humambo hwaMwari uye mweya waMwari unozotaura chaizvo zvekare kuburikidza nemunhu wacho uye wozviratidza kuti humambo hwaMwari.
Then we, me as a Baptist, I see you Pentecostals. You're my brother. You don't belong to the Baptist church. I did. That's the only church I ever did belong to was a Baptist church.
Zvadaro isu, ini semubaptist. Ndinoona imi mapentecost, muri hama yangu, imi hamus ve church ye baptist. Ini ndakanga ndiri, ndiyo church yoga, yandati ndakambopinda, yaiva church ye baptist.
But that don't stand in my way. I see what the Spirit of God is with you. I see what you're trying to do.
Asi izvozvo hazvimire munzira yangu, ndinoona kuti sei mweya waMwari uneni. Ndinoona izvo zvamuri kuedza kuita.
Well, if me, a Baptist, can feel that way, surely the assemblies, the Church of God, the United Pentecostals, the Independents, and all of us brethren together ought to see that we're trying to work for one purpose. Let's have spiritual discernment.
Zvakanaka, kana ini, mubaptist, ndichikwanisa kunzwa saizvozvo, zvechokwadi, the assemblies, the Church of God, the United Pentecostals, my independent, uye isu tese, hama pamwe chete, tinofanira kuona kuti, tirikuedza kushandira chinangwa chimwe chete. Gativei, nekunzvera kwepamweya.
Now listen, in closing I'll make this last remark. Many are sick and weakly among you, and many are asleep, spiritually dead, because they don't have discernment of the body of Christ. This sick body that we got.
Zvinoteererai, mukuvhara ndichataura chirevo ichi. Chokupedzisira, vazhinji vanorwara, uye, vasina simba pakati penyu, uye vazhinji vavete, vakafa pamweya, nekuti ivo havana kunzvera kwemutumbi waKristu. Mutumbi uyu, unorwara, watinawo.
God help us to have spiritual discernment of that revelation of the kingdom of God and of the love of God in our hearts shed abroad by the Holy Ghost to try to put our arms way out. Say we are a brother. See what I mean?
Mwari vatibatsire kuti tive nekunzvera kwepamweya kuchizaruro ichocho chehumambo hwaMwari uye necherudo rwaMwari mumwoyo yedu rwakadururwa kose nemweya mutsvene kuedza kutambanudza maoko edu kunze chaiko toti tiri hama. Munoona zvandiri kureva?
And every little gift that you have, don't use it to try to make it some great something for ourselves. Let's make it for the kingdom of God to work with everyone to try to uplift the cause of Jesus Christ for his coming is soon. Do you believe it?
Uye chipo chose chidiki icho chawinacho usachishandise kuti uedze kuchiita chimwe chinhu chakakura kuzviitira isu pachedu. Ngatichiitei kuitira kuumambo waMwari kushanda nemunhu wese kuedza kusimudzira chikonzero chaJesu Kristu nekuti kuuya kwake kwave pedyo. Munozvitenda here?
I'm so sorry to keep you so long. Brother David will be here tomorrow to teach you the scriptures, but right now let's bow our heads just a moment.
Ndine urombo nekukuchengetai kwenguva yakareba kudai. Hama David vachange vari pano mangwana kuzokudzidzisai magwaro, asi iye zvino ngatikota mise imisoro yedu kwechinguvana.
lianda kapusika palela, sianda kapalia sikimolante, sabrosi kriisa moyapi.
Mwari ngavarumbidzwe. Amen.
Onward, Christian soldiers, marching as to war. The cross of Jesus going on before. Oh, we are not divided, all one body we, all one in hope and doctrine, one in charity. Oh, onward, Christian soldier. You believe you are? Raise your hand.
Unotenda here kuti uri. Simudza ruoko rwako.
As to war. With what?
Nechi.
With the
our number chedu.
Jesus going on before. God bless you. Your pastor.
Mwari vakuropafadzei mufudzi wenyu.